This message, Adoption, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, May 15, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Marizo I kugadzwa na hama William Marion Branham yaka parizwa muswe sondo maneru 15 Chivabvu 1960 pa Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
You feel good.
You're right. That's good.
Ini ndiri kunzwa zvakanaka, kunzwa izvozvo. Zvakanaka izvo.
Well, it's always, as I've said before, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I believe David made that statement once. Let us go into the house of the Lord. I don't know any better place to be to you than in the house of the Lord.
Haiwa nguva dzose sezva ndakambotaura kumashure ndakafara apo vakati kwandiri andei kuimba yaJehovha ndinotenda David wakaita chitaurwa ichocho pane imwe nguva andei kuimba yaJehovha handizivi imwe nzvimbo iri nani kunge tiri ungaiziva here ingapfuura muimba yaIshe.
Amen. Now tonight we are got some friends here that's all the way from Georgia. They'll probably be driving down after the lunch tonight. And then we will, some of them from way down, I hope you stay over. And what rooms we got is open to you.
Zino usiku huno tine shamwari pano dzauya nzira yese kubva ku Georgia. Pamwe vachazenge vachichikaira vachidzokera shure. Shure kwekudya kwemasikati usiku huno uye zeti change vamwe vavo vanobva kure zasi ndinotarisira kuti muchambosara kuno uye nzvimbo dzatinadzo dzakazaruka kwamuri.
And then Wednesday night we'll continue on the study and then the Lord willing next Sunday again.
Uyeze usiku wemusi wechitatu tichaenderera mberi nechidzidzo uyeze Ishe vachitendera nemusi wesondo inotevera zvakare.
And then Chautauqua begins on the 6th. So all that's got your vacations planned, we're expecting a great, wonderful time. Amen. At the Chautauqua.
Uyeze Chautauqua kuchatanga nemusi wechitanhatu nokudaro imi mose makarongera zororo renyu.
That's where we always have such a marvelous time. Not too bigger crowds. We run sometimes. It'll hold up to about, I suppose we could put 10,000 in it easy.
Ikoko ndiko kwatinogara tine nguva dzakanakisisa. Hakuna ungano dzakakurisa dzimwe nguva tinombova. Inotakura kuda kusvika ndinofungira kuti tinokwanisa kuisa.
But usually last year, I think we had around about 7,000, something like that. It was a packed out place, but there's plenty of room to stand and seats that they could run all the way out. And so we are looking forward to that.
Asika zhinji, gore rakapera ndinofunga kuti takava ne vangangosvika zviuru zvinomwe vakada kudaro. Yaiva nzvimbo yakanga yakanyatsozara. Asi kune nzvimbo yakawanda yekumira uye nezvigaro zvekuti vanokwanisa kuronga zvichibuda kunze zvino nekudaro tiri kutarisira izvozvo.
And glad to see many of our minister brothers in. Can't ever think of his name here, the missionary, Brother Humes. Sister Humes, is that you sitting right here? The little ones, we're glad to have them a missionary.
Uye, ndinofara kuona hama dzedu dzakawanda dzinoshumira dziri muno. Handitombokwanise kufunga nezvezita ravo pano mumissionary hama Humes. Na hanzvadzi Humes ndimi here makagara pano apa. Uye nevadiki tinofara kuva navo mumissionary.
Other ones, Brother Pat, Brother Dalton, and all just so many, Brother Beeler. See Brother Collins just a few moments ago, and
Amavacho, Hama Pat, Hama Dalton, uye oh, wakangowanda, Hama Bila, uye ndaona Hama Collins, nguwa diki, chango pfura, uye.
Oh, it'd be kind of hard to call them all, but we're very happy to have you in the house of the Lord tonight.
Oh, zvinova zvakatiomei kuti ndivataure mazita avo vose. Asi tinofara zvakanyanya kuva nemi muimba yaShe usiku huno.
This great, precious brother Neville sitting behind me here to pray with me while we are going to teach the word. Charlie, glad to see you and Sister Nellie here tonight. The little ones.
Hama huru inokosha, hama Neville. Vakagara seri kwangu kuno kuti vanamate neni apo tinenge tichidzidzisa shoko. Charlie, ndinofara kukuona nehanzvadzi Nellie pano usiku huno nevadiki.
This is, and Bible teaching is usually a very, yes, Brother Welch, I just was looking for you. I see you sitting back there now.
Izvi zviri zvino kudzidzisa Bhaibheri kunogara kuri hongu hama Welch. Ini ndanga ndichikutsvakai ndiri kukuonai makagara kumashure uko zvino.
Bible teaching is usually a little treacherous, a little, you know, kind of walking out on the thin ice, we call it.
Kudzidzisa Bhaibheri zvagara zvine kanjodzi kadiki munoziva. Zvakaita sekunge uri kufamba pamusoro pechando chakatetepa, tinotaura tichidaro.
But we just feel that maybe at this point and at this time, it might be good to kind of bring the church to what I think to a complete understanding positionally of what we are in Christ Jesus.
Asi tinongonzwa kuti pamwe zvichida pachinhano chino uye panguva ino zvingava zvakanaka kuti tiedze kuunza chechi kune zvandinofunga pane nzwisiso yakazara maererano nenzvimbo yezvatiri muna Kristu Jesu.
And sometimes I think that preaching is a wonderful thing, but I believe sometimes, Brother Beeler, that teaching goes beyond that. And kindly, especially to the church.
Dzimwe nguva ndinofunga kuti kuparidza chinhu chakanaka kwazvo. Asi ndinotenda dzimwe nguva hama Bila kuti kudzidzisa kunopfuurira izvozvo. Zvinoita sekuti kunyanya sei kuchechi.
Now preaching usually catches the sinner, brings him under condemnation by the word. But teaching places the man positionally what he is.
Zvino kuparidza kunowanzobata mutadzi, kunomuunza pasi pekupomerwa neshoko. Asi kudzidzisa kunoisa munhu panzvimbo yezvaari.
And we can never rightly be able to have faith until positionally we know what we are.
Uye hatifi takakwanisa kuva nekutenda chaiko kusvikira taziva zvatiri panzvimbo dzedu.
Now, if the United States of this fair land here sent me over to Russia as an ambassador of this nation to Russia, then if they have officially sent me to Russia, all the power that the United States has is behind me.
Zvino kana United States yenyika ino yakanaka yakanditumira kuRussia semumiririri wenyika ino kuRussia. Zvino kana vakanyatsondituma kuRussia zviri pamutemo, simba rese rine United States rinenge rakanditsigira.
My word is just the same as the United States if I have been recognized as an ambassador.
Shoko rangu rinenge rakangofanana nere United States kana ndichinge ndacherechedzwa semumiririri wenyika.
And then if God has sent us to be his ambassadors, all the power that's in heaven, all that God is, all of his angels and all of his power stands behind our words. Amen. If we are correctly and ordained sent messengers to the people.
Uye zvino kana Mwari atituma kuti tive vamiririri vake, simba rose riri kudenga, zvose zviri Mwari, ngirozi dzake dzose nesimba rake rose zvino tsigira mashoko edu. Kana tiri nhume dzakagadzwa nenzira kwayo dzakatumwa kuvanhu.
God has to honor the word. For he has so solemnly written that whatever you bind on earth, that will I bind in heaven. Whatever you loose on earth, that will I loose in heaven.
Mwari vanotofanira kuremekedza shoko. Nekuti vakanyatso nyora zvakaperera kuti chipi nechipi chaunosunga panyika, ichocho ndichachisunga kudenga. Chipi nechipi chaunosunungura panyika, ichocho ndichachisunungura kudenga.
Now I give unto thee the keys to the kingdom. All such great promises he's given the church.
Uye ndinokupa makii ekuhumambo. Oh, vimbiso huru dzakadai dzakapa kuchurch.
And I am after the other day of many of you, I suppose, are here this morning to hear as I try to, in my humble, simple way, to explain the vision that I saw of heaven.
Uye ndiri mushure merimwe zuva vazhinji venyu ndinofungidzira manga muri pano mangwanani ano kuti munzwe apo ndanga ndichiedza nenzira yangu yakazvininipisa yakareruka kutsanangura chiratidzo chandakaona chekudenga.
I would by no means ever try to doubt anything that anyone ever told me that God told them. I believe it even if I didn't see it in the scripture, I would still want to believe that brother's word.
Handife nenzira ipi zvayo ndakaedza kupokana chinhu chipi zvacho chandakamboudzwa nemunhu upi zvake achiti Mwari vakamuudza. Ndinongozvitenda kunyangwe ndisina kuzviona mugwaro, ndaizongoda kutenda shoko rehama iyoyo.
I might just stay right along with the Bible, but still I would believe that maybe brother just misunderstood it some way, that he might have just got it mixed up a little. And still I would believe he'd be my brother.
Ndingazogara hangu pamwe chete neBhaibheri. Asi kunyange zvakadaro, ndaizotenda kuti zvichida hama yangotadza kuzvinzwisisa neimwe nzira, kuti anogona kunge akazviti vhiringidzei zvishoma. Uye kunyange zvakadaro, ndaizotenda iye kuti ihama yangu.
And if there's anything that burns within my heart, and I hope it never leaves in my years to come, that I'll never forget what happened last Sunday morning as a week.
Uye kana paine chimwe chinhu chinopisa mukati memoyo wangu. Uye ndinotarisira kuti chisafe chakandisiya mumakore angu achauya. Kuti ndisafe ndakakanganwa zvakaitika musi wesondo yapfuura mangwanani pava nevhiki.
It has done something to me that's revolutionized my life. I do not fear. I have not one fear of death. Death has no fear at all. And it doesn't for you if you just understood.
Zvakaita chimwe chinhu kwandiri chakavandudza upenyu hwangu. Ini handityi. Ini handichisina kana kakutya rufu. Rufu harutyise zvachose. Uye haru rudaro kwauri kana ukangunzwisisa.
Now maybe if you'd have the experience to know it, because there's no way to explain it.
Zvino zvichida kana iwe unofanira kuva nechiitiko chacho kuti uzvizive, nekuti hapana nzira yekuzvitsanangura.
You cannot find words because it doesn't lay in the English dictionary, or no other dictionary, because it's in an eternity. No yesterday, no tomorrow. It's all present tense.
Haukwanise kuwana mashoko, nekuti azvimo mudura mazwi rechirungu, kana rimwewozve dura mazwi, nekuti zviri muna zienda na kuenda. Hakuna nezuro, hakuna mangwana. Zese zvinongori zvazvino.
And it's no, I feel pretty good in an hour from now, I don't feel so well, and another hour I feel good again. It's present tense all the time. Never a cease, just that glorious peace, something.
Uye, hakuna kuti, ndinonzwa zvakanaka sisa. Zino awa inotevera kubva zvino, handichanzwi zvakanaka. Uye imwe awa, ndonzwa zvakanaka zvakare. Zvino gara zviri muna zvino uno, nguva dzose. Maona, hazvitombo mira, rungori, rugare, ruya, runobwinya. Chimwewo.
And there can be no sin, there can be no jealousy, there can be no sickness, there can be nothing ever reach that heavenly shore.
Zvino, hakukwanise kuva nechivi, hakugoni kuva negodo, hakugoni kuva neurwere, hakuna chinhu chinokwanisa kutombosvika kumahombekombe iwayo okudenga.
And if I may have the privilege of saying this, which maybe I do not, if I do not, then I pray God forgive me.
Uye, kana ndikakwanisa kuva nemukana wekutaura izvi, zvinova zvichida pamwe handina, kana ndisina, ipapo ndinonamata kuti Mwari andiregerere.
But if I have the privilege, and it was, that God let me be caught up to see something, I would refer to the first heavens.
Asi kana ndine mukana wacho, uye kuri kuti ndi Mwari akanditendera kuti ndikwidzwe mudenga kuti ndione chimwe chinhu chandingati matenga ekutanga.
And then I believe one in the Bible by the name, I believe it was Paul, that was caught up into the third heavens.
Zvino ipapo ndinotenda mumwe muBhaibheri ainzi ndinotenda aiva Paulo uyo akakwidzwa ndokupinda mumatenga echitatu.
And if it was this glorious in the first heavens, what does that third heavens hold? No wonder he couldn't speak of it for 14 years.
Uye kana zvakava nokubwinya kwakadai mumatenga ekutanga, ko iwo matenga echitatu akatakurei. Ndokusaka akatadza kutaura nezvazvo kwemakore 14.
He said he did not know whether he was in body or out of body.
Akati akanga asingazive kuti aiva mumutumbi here kana kuti ainge ari kunze kwemutumbi.
With that great apostle, not to share his office, or not to try to make ourselves anything like he was. But I can say with him, I don't know whether it was in this body or out of the body. Only thing, it was just as real as I'm looking at you.
Pamwe chete nemuapostora mukuru uya, kwete kugoverana hofisi yake, kana kwete kuti tiedze kuzviita chimwe chinhu sezvakange ari. Asi ndinogona kutaura pamwe chete naye, handizivi kana ndaiva ndiri mumutumbi uno here kana kunze kwemutumbi. Chinhu chega ndechekuti zvaiva zvemazviro kwazvo sekukutarisai kwandakaita.
And I've always wondered about if I'd pass by, I'd see a little cloud floating by, a spirit, and say, there goes brother and sister, that's Charlie and Nellie. That's brother and sister Spencer going there. That always puzzled me.
Ndakagara ndichingonetsekana pamusoro pekuti kana ndikanzi ndafanoenda, uye ndobva ndazoona kagore kadiki kachipfuura nepedyo kari mweya, ndoti havo vari kupfuura hama nehanzvadzi ndi Charlie naNelly, ndi hama nehanzvadzi Spencer vari kuenda uko. Zvaigara zvichindinetsa kunzwisisa.
If my eyes is in the grave a decaying, rotting, if my ears is not here to hear anymore, and if my blood is all gone back and they've embalmed it and it's in the waters or in the ground, and
kana maziso angu ari muguva achiora, anyanya kuora, kana nzeve dzangu dzisisipo pano kuti dzinzwe zvakare, uye kana ropa rangu radzokera rose uye variisa mushonga wekuchengetedza zvitunha, uye riri mudzimvura kana muvhu, uye
my mental faculties, my brain cells are all gone, then how would I be any more than just a spirit floating around? That wearied me.
Fungwa zangu, zizenga zeuropi wangu, zisisipo. Zadaro, ndingazo wasei chimwe, chingadarika kungoa angu mweya hao, urikungo yangarara uchitenderera. Zino, izozo zaindinetsa.
How would I like to say, hello, Brother Pat. Oh, so glad to see you. Hello, Brother Neville. How would I like to see you?
Ndaizoda sei kutinditi, moroi hama Pat. Oh, ndafara kwazo kukuonai. Moroi hama Neville. Ndaizoda sei kutindikuonei.
But I thought, well, if I don't have anything to see with, any mouth to speak with, it's rotten, it's dust. How would I be able to say hello, Brother Pat? Hello, Brother Neville, or so forth. Hi, Charlie.
Asinda kafunga. Zino kana ndichi sina chinu che kuone sanacho, chero muromo ukutaura nao. Waora, wawe guruwa. Konda hizo kwani sasei kutinditi moroi hama Pat, moroi hama Neville, kana zakadaro, kaziwa Charlie.
But now I know that that's wrong. For it is written in the scriptures, which I say it's not contrary, for if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting.
Asi iko zvino, ndava kuziva kuti izozo handizo, nokuti zvakanyorwa mumagwaro, izo zvandinotenda hazvipesani. Nokuti kana tabernacle ino yevhu yaparara, tine imwe yakatotimirira.
Another tabernacle, it has eyes, ears,
yes,
lips, mental faculties.
Yes.
If this earthly tabernacle be dissolved, it has a body that can feel, can
yes,
talk.
Imwe tabernacle ine maziso, nzeve, miromo, fungwa. Kana tabernacle ino yevu yaparara, ine mutumbi wekuti ndinokwanisa kunzwa nekubata.
And now it comes to me just now that Moses had been dead and in an unmarked grave for 800 years. And Elisha had went to heaven 500 years before, but on Mount Transfiguration they were found talking with Jesus.
Uye zino, zvango uya kwandiri iko zino. Kuti Moses akanga akasofa ari mubwiro risingazivikanwe kwemakore mazana masere na Elisha akanga aenda kudenga makore mazana mashanu kumashure asi pagomo rekushandurwa vakaonekwa vachitaura na Jesu.
After Samuel had been dead for at least 3 to 5 years and the witch of Endor called him up and she fell on her face. And she said, you have deceived me because you are Saul yourself.
Mushure mokunge Samueli afa kwemakore angatangira pamatatu kusvika mashanu. Zvino muroi wekuEndori akamudaidza akawira pasi neuso hwake iye akati, iwe wandinyengera nekuti ndiwe Sauro pachako.
She said, because I see gods. She was a heathen, you see. I see gods rising up.
Akati, nokuti ndinoona vana mwari, aiva muhedheni munoona. Ndinoona vana mwari vachikwira kumusoro.
And Saul couldn't see him yet, and he said, what does he look like? Describe him to me.
Zino Sauro ainge asati akwanisa kumuona ipapo. Zino ndokuti, anotaridzika sei, mutsanangure zvaari kwandiri.
Said he's thin, and he has a mantle over his shoulder. Said, that's Samuel the prophet. Bring him here before me.
Agati, mutete, uye anenguo pa bendekete rake. Agati, ndis Samueli muprofita, munze pano pamberi pangu.
And I want you to notice that Samuel had not lost any of his personality. He was still a prophet. He told Saul exactly what would happen the next day.
Ndinoda kuti mucherechedze kuti Samueri ainge asina kurasikirwa kana nepadiki nehunhu hwake. Akanga achingori muprofita. Akaudza Sauro chaizvo izvo zvaizoitika zuva raitevera.
So you see, death does not completely diminish us as we weep and wail and lament at the grave. It only changes our dwelling place.
Zvino munoona, rufu haruti pedze zvachose. Apo patinochema nekuungudza nekubararadza paguva, runongoshandura nzvimbo yedu yatinogara.
It takes us from a place to, what is age? If I live one more hour, I'll outlive a many 16-year-old person. I'll outlive a many 5-year-old person.
Iro runotitora kubva pane imwe nzvimbo kuenda kune zera chii. Kana ndikararama imwe zveawa imwe chete, ndinozorarama kupfuura vanhu vakawanda vane makore 10 nematanhatu ekuberekwa. Ndinozorarama kupfuura vanhu vakawanda vane makore 5 ekuberekwa.
Age is nothing. We're just set here for a purpose to do something.
Zera harirevi chinhu. Takangoiswa pano nechinangwa kuti tiite chimwe chinhu.
Well, now many of these little pretty face mothers sitting here, some of them 60 or 70 years old, would say, oh, what have I done, Brother Branham? You've raised your children. You've done what you were supposed to do.
Zvakanaka zvino, vazhinji vana mai vane zviso zvakanaka vakagara pano, vamwe vavo vane makore 60 kana 90 kuberekwa. Vangati, zvino chii chandakaita hama Branham? Wakarera vana vako. Wakaita izvo zvawaifanira kunge wakaita.
Maybe some old dad sitting here said, well, I've hard the fields, I've done this, I never preach. But you did just what God sent for you to do. There's a place for you.
Zvichida, vamwe baba vechikuru vakagara pano, vanoti, zvino ndakarima minda, ndakaita ichi. Handina kumbobvira ndaparidza, asi makaita chaizvo zvamakatumirwa naMwari kuti muite kune nzvimbo yenyu.
Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friend's buddies, 80-something years old, and his sister-in-law is here at the church tonight. And she's been just a teeny bit worried about him.
Ndaitaura nachiremba wechikuru nezuro, mumwe weshamwari dzangu dzavana chiremba, shamwari yepedyo, ane makore 70 neanoraudzira ekuberekwa. Uye muramo wavo ari pano pachechi usiku huno. Zvino anga angori zvishoma nekakushushikana zvishoma pamusoro pavo.
I went to see him, and as soon as I began to talk to him, he brightened up, told me about a hunting trip he'd taken many years ago up in Colorado, the very same country I hunt at. Just as brilliant and bright.
Zvino ndakaenda kunovaona. Pandakangotanga kutaura nao, vakabva vangobengenuka, vakandiudza nezverwendo rwekunovhima rwavakaita makore akawanda apfuura muColorado, nyika imwe chete yandinovhimira. Vakanyatsopenya nekujeka.
And I said, doctor, how long you been practicing? He said, when you were nursing.
Ini ndikati, chiremba, mava nenguva yakadini muchirapa? Vakati, pavakanga uchiyamwa.
And way down, I said, many a time, he said, I've practiced taking my buggy. I put my saddlebags over my horse. I've tucked the little satchel. And I've walked.
Uye pava paya, ndakati, uye nguva zhinji, vakati, ndairapa ndichifamba nengoro yangu yemabhiza, ndoisa mabhegi angu epabhiza pamusoro pebhiza rangu. Ndaitora kabhegi kadiki kekubereka. Zvino ndakafamba.
And I said, yes, down along the creek banks, 2 o'clock in the morning with your flashlight, trying to find the house where a little child had tummy ache or mother labor pains. That's right.
Zvino ndikati, hongu, muchidzika nemhenderekedzo dzekarwizika diki, nenguva dza 2 o'clock mangwanani, muine tochi yenyu muchiedza kuwana imba yaiva nekamwana kadiki kairwadziwa nemudumbu, kana amai vari mumarwadzo ekubereka. Ndizvo chaizvo.
Now I said, you know, doctor, I believe across this dividing line here between mortal and immortality, God has a place for good old doctors that serve like that.
Uye ndikati, munoziva chiremba, ndinotenda mhiri kwemutsetse uyu unopatsanura pano pakati pekufa nekusafa. Mwari ane nzvimbo yavana chiremba vatana vakanaka vakashumira saizvozvo.
Great tears come in his eyes. He started crying. He reached up his feeble hands and said, brother, I hope so. Across the land. God judges a man's soul. What he is.
Misodzi yakawanda yakauya mumaziso avo. Ivo ndokutanga kuchema. Vakasimudza maoko avo asina simba vakati. Hama, ndinotarisira kudaro. Miri kwenyika. Mwari anotonga moyo wemunhu zvaanenge ari.
Then I give him this satisfying scripture. Many times plying through those dark muddy fields at night trying to help somebody. Maybe never get a penny for it, but it's all right.
Zvino ndakavapa gwaro iri rinogutsa. Nguva zhinji muchifamba nemuminda ine rima nemadhaka. Usiku muchiedza kubatsira mumwe munhu. Zvichida musingatombowani kana kobiri kwazviri. Asi zvose zvakaringana.
I said, Jesus said in the scripture, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. And that is true.
Ndikati, Jesu akati mumagwaro, vakaropafadzwa vane tsitsi, nekuti vachawana tsitsi. Uye, ichocho, ichokwadi.
Tonight we want to set the church in these 3 lessons, if God permits, how and what to look to, what we are.
Zvino, usiku huno, tinoda kuisa chechi, muzvidzidzo zvitatu izvi, kana Mwari vakatendera, kuti sei, uye nezvekutarisa kwazviri, izvo zvatiri.
We're going to begin at the first chapter of the book of Paul's letter to Ephesus. And we're going to take the 3 first chapters in our next 3 studies, trying to get a chapter a evening if we can.
Tichatangira pachitsauko 1 chebhuku retsamba ya Paulo ku Efeso. Uye tichange tichitora zvitsauko zvitatu zvekutanga muzvidzidzo zvedu zvitatu zvinotevera. Tichiedza kutora chitsauko chimwe chete pausiku humwe. Kana tikakwanisa.
Tonight, Wednesday and next Sunday morning. Ephesians, the first chapter.
Usiku uno, chitatu, nemusi wesvondo inotevera mangwanani. Wa Efeso chitsauko 1.
Now, as we study together, I'd like to say this. That this book of Ephesians perfectly parallels the Old Testament Joshua. Ephesians, the book of Ephesians.
Zvino, apo tichidzidza pamwe chete, ndingade kutaura izvi, kuti bhuku iri rava Efeso, rinoenzaniswa zvakakwana nera Joshua remutestamende yekare. Va Efeso, bhuku rava Efeso.
Now remember, if we happen to get just a little off to your teaching, just forgive us and bear with us a while. Before we open it, let's ask him to help us as we bow our heads.
Zvino rangarirai, zvikaitika sekuti tatitsaukei kubva padzidziso yako, ingotiregererawo uye wotsungirira nesu kwechinguva. Tisati tarivhura, ngati mukumbirei kuti atibatsire apo tichikotamisa misoro yedu.
Lord, we are approaching Thy holy and sacred writ, which it is more secure than all the heavens and earth. For we read in this word called the Bible that both Heaven and earth will pass away, but my word shall never fail.
Ishe, tiri kuswedera kuzinyorwa zvenyu zvitsvene, uye zvinoyera. Zvinova ndizvo zvine chengetedzo yakasimba kupfuura matenga ose nenyika. Nokuti tinoverenga mushoko rino, rinonzi Bhaibheri, kuti zvose denga nenyika zvichapfuura, asi shoko rangu harifi rakakundikana.
Then upon this solemn hour that I come to this pulpit tonight before the purchase of your blood, these precious darling mortals that sit here tonight grasping for every little hope that they can to hold on for that life that is to come.
Zino pangua ino yakayereswa, iyo yandauya papurupiti ino usiku uno, pamberi pevakatengwa neropa renyu, ava vadikani vanokosha, vemitumbi inofa vagere pano usiku uno, vachibatirira nesimba kutariro duku yose yavangakwanisa kubatirira, kuitira icho chiedza chichauya.
May it be so sufficient tonight that every believer here will see his position, and everyone who has not yet come into this great fellowship will press the kingdom, Lord, and knock at the door until the keeper opens the door. Grant it, Lord.
Dai zvanyatso kwana usiku uno, kuti mutendi wese aripano agoona nzvimbo yake, uye munhu wese asati apinda mukuyanana kukuru uku, apinde nechisimba muumambo Ishe, uye ogogodza pamusuo, kusvikira muchengeti azarura musuo. Zvitenderei Ishe.
We are reading in here where this Bible is of no private interpretation. God forbid that I, your servant, or any other servant would ever try to put their own interpretation to the word. Let us just read it and believe it the way it is written.
Tiri kuverenga munomu, mokuti iri Bhaibheri harina dudziro yepakavanda. Mwari musatendere kuti ini muranda wenyu, kana mumwe womuranda, afe akaedza kuisa dudziro yake kushoko. Ngatingoriverengei nekuritenda nenzira yarakanyorwa naro.
And especially we shepherds of the flocks, we pastors who someday will gather yonder in that glorious land with the little flocks, and we'll stand in the presence of the Lord Jesus, and we'll see that generation come up of Paul and of Peter and of Luke and Mark and Matthew and all of them, and see them judge there with their groups.
Uye kunyanya isu vafudzi vemapoka emakwai, isu vafundisi, ivo vacho rimwe zuva vachazoungana ikoko kunyika inobwinya, pamwe nemapoka madiki, zvino tichazomira muhupo hwaIshe Jesu, uye tichazoona chizvarwa chiya chichimuka, chaPauro, nechaPetro, nechaRuka, naMariko, naMateu, nevamwe vose, tichizovaona vachitongwa ikoko pamwe nemapoka avo.
God grant that I can lay 10 million trophies at your feet while I humbly crawl up and lay my hands upon your precious feet and say, Lord, they are yours.
Mwari zvitei kuti ndigokwanisa kuisa mikombe mamirioni gumi patsoka dzenyu, apo ini ndozokambaira mukuzvininipisa ndichikwirapo ndoisa maoko angu patsoka dzenyu dzinokosha, ndobva ndati, Ishe, ava ndevenyu.
Oh God, fill us freshly with thy spirit and with thy love and thy goodness. And may we, as the poet has expressed in the song many years ago, dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power. until all the ransomed church of God be saved to sin no more.
Oh, Mari, tizadzei patsva nemweya wenyu, uye nerudo rwenyu nekunaka kwenyu, uye dai isu semudetembi akazvitaura murwiyo makore akawanda apfuura. Gwayana rinodikanwa riri kufa, ropa renyu rinokosha, harife rakarasikirwa nesimba raro, kusvikira yose chechi yaMwari yakadzikinurwa, yaponeswa kuti isazotadza zvakare.
And ever since by faith I saw that stream thy flowing wounds supplied, redeeming love has been my theme and shall be till I die.
Uye kubvira ipapo nekutenda ndakaona hova iya yaibva mumaronda enyu aijuja. Rudo runodzikinura ndiro ranga riri dingindira rangu, uye richava kusvikira ndafa.
Then in a nobler, sweeter song, he goes on to say, I'll sing thy power to save. When this poor, lisping, stammering tongue lies silent in the grave.
Zino munziyo ine kuremekedzwa nekutapira kwakawedzerwa anoenderera mberi achiti, ndichaimba pamusoro pesimba renyu rekuponesa. Apo rurimi runo runonzwisa tsitsi, rune chirimi runokakama, rwarara mukunyarara muguva.
Then the grave does not hold any death for your children. It's only a resting place or a hiding place where this corruption will put on incorruption.
Zvadaro guva harina kana rufu zvarwo rwarinobata kune vana venyu. Inongova nzvimbo yekuzororera. Kana nzvimbo yokuvanda, apo kuora kuno kuchapfeka kusaora.
May we tonight see this, Lord, plainly as it is given to us in the Word. Give us understanding and place us, Lord, at our post of duty that we might serve faithfully until you come. We ask this in Jesus' name and for his sake. Amen.
Dai usiku huno taona izvi Ishe zviri pachena sekupiwa kwazvinoitwa kwatiri mushoko. Tipeiwo kunzwisisa uye tiiseiwo Ishe panzvimbo yedu yekushumira kuti tigoshumira zvakatendeka kusvikira muchiuya. Tinozvikumbira izvi muzita raJesu uye nepamusana pake. Amen.
Now, the book of Ephesians, as I was just saying, to my opinion, is one of the greatest books of the New Testament.
Zvino, buku rava Efeso, sezvandange ndichingotaura. Ini, pamafungire angu, ndiro rimwe ramabhuku makuru sa emutestamende itsva.
It leaves us on where Calvinism runs out on one limb and Arminianism runs out on the other limb, but the book of Ephesians draws it together and positionally places the church.
Rinotisiya apo chiCalvin chinomhanya chichitsauka kune rimwe bazi, uye chiArminia chinomhanya chichitsauka kune rimwe bazi, asi bhuku raEfeso rinozviunza pamwe chete zvinorogadza chechi panzvimbo.
Now I typed it with Joshua. If you notice, Israel was brought up out of Egypt and the three stages of their journey.
Zvino, ndarifananidza naJoshua. Kana macherechedza, Israeri yakabuditswa kubva muEjipita. Uye pane matanho matatu erwendo rwavo.
One stage was leaving Egypt. The next stage was the wilderness. And the next stage was Canaan.
Rimwe dano kwaiva kusiya Ijipita, dano raitevera raiva renje, uye dano rakazotevera raiva Canaan.
Now Canaan does not represent the age of the millennium. It only represents the age of the overcomer, the dispensation of overcoming, because in Canaan they killed and burnt and took cities, and there will be no death in the millennium.
Zino Canaan haimiririre zera re millennium. Inongo miririra zera re mukundi. Nguva yokukunda. Nokuti mukenani vaiuraya nekupisa uye vakatora maguta. Zvino kuchange kusina rufu mumillennium.
But another thing that it does, it brings up justification by faith after they believed the Moses and left Egypt.
Asi chimwe chinhu charinoita, rinoburitsa kururamiswa nekutenda shure kwekunge vatenda muna Moses uye vakasiya Egipita.
Sanctification through following under the pillar of fire and the atonement of the sacrificial lamb in the wilderness, and then entering into a land that had been promised.
Kucheneswa mukutevera vari pasi peshongo yemoto uye neyananiso yechibairo chegwayana vari murenje uyezve nekuzopinda munyika yainge yavimbiswa.
Now what is the land promised to the New Testament believer? The promise is the Holy Spirit.
Zvino chii nyika yakavimbiswa kumutendi wetestamende itsva? Vimbiso yacho Mweya Mutsvene.
For it shall come to pass in the last days, Joel 2:28, that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, and upon my handmaids and my maidservants will I pour out of my spirit, and they shall prophesy.
Nokuti zvichazadziswa mumazuva ekugumisira, Joel 2:28, kuti ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita, uye napamusoro pavarandakadzi vangu, uye navarandasikana vangu, ndichadurura mweya wangu, uye vachaprofita.
I'll show wonders in the heavens above and in the earth, pillars of fire and smoke and vapor.
Ndicharatidza zvishamiso mumatenga kumusoro, uye napanyika, shongo dzemoto nechiutsi nerukore.
And Peter said on the day of Pentecost, after taking his text and preaching, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission, to remit, to forgive, to take away all back trespasses.
Uye Petro akati pazuva rePentekosti, shure kwekunga atora chidzidzo chake uye ndokuparidza, tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristo kuti mugoregererwa, kuregerera, kukanganwira, kubvisa kudarika kwose kwenguva yekumashure.
Did you notice Joshua, before they crossed Jordan, Joshua said, go through the midst of the camp and clean your clothes and sanctify every one of you and let no man come at his wife. For within 3 days you'll see the glory of God.
Makacherechedza here Joshua. Vasati vayambuka Jorodhani, Joshua akati, endai nepakati pemusasa mugeze hanzu dzenyu, muzvichenese mumwe nemumwe wenyu. Ngapasava nemurume anoenda kumudzimai wake, nekuti mumazuva matatu muchaona kubwinya kwaMwari.
See, it is a process of getting ready to inherit the promise. Now the promise to Israel was God gave Abraham the promise of the land of Palestine, and it was to be their possession forever. And there was to always remain in this land.
Maona, ndiwo matano ekugadzirira kugara nhaka yevimbiso. Zvino vimbiso kuIsraeri yaiva, Mwari akapa Abrahama vimbiso yenyika yePalestina. Uye yaizova iri nhaka yavo nekusingaperi. Uye vaifanira kugara vari munyika iyi nguva dzose.
Now, they come 3 stages coming to this promised land. Now watch, it's perfectly typed in the New Testament.
Zvino, vakauya mumatano matatu vachiuya kunyika iyi yechipikirwa. Zvino tarira, zvino nyatsofananidzirwa zvakakwana mutestamende itsva.
Now if this, as I've said, disagrees with some of the thinking of yours, some of you precious Nazarene people, Church of God, and so forth, Don't let it hurt, but just watch it close and watch the types. Watch and see if every place don't hit just perfect.
Zino izi, sezvandambotaura. Zvinopesana nemamwe mafungiro enyu, vamwe venyu imi vanhu vechiNazarini vanokosha Church of God nedzimwe dzakadaro, musazvitendere kuti zvikurwadzei, asi ingozvitarisai nepedyo, uye motarira mifananidzo yacho, tarisai mugoona kana nzvimbo yega yega isingarove zvakanyatsonanga.
There was three stages of the journey, and there's three stages of this journey.
Pakava nematano matatu erwendo, uye pane matano matatu erwendo rwuno.
For we are justified by faith, believing on the Lord Jesus Christ, forsaking the land of Egypt, come out.
Nokuti tinoruramiswa nekutenda, tichitenda muna Ishe Jesu Kristo, tichisiya nyika yeEjipita, tobuda.
And then are sanctified to the offering of His blood, washed from our sins, and become pilgrims and sojourners, claiming that we are seeking a land, a city that's coming, or a promise.
Uyezve tinocheneswa kubudikidza nechipiriso cheropa rake, tichigezwa kubva kuzvivi zvedu, tova vapfuri nevafambi, tichitaura kuti tiri kutsvaga nyika, guta riri kuuya kana kuti vimbiso.
So did Israel in the wilderness, sojourners, no place to rest, traveling night after night, following the pillar of fire, but finally come to the promised land, where they settle down.
Ndizvo zvakaitwa neIsraeri murenje, vafambi, vasina nzvimbo yekuzororera, vachifamba usiku humwe nehumwe, vachitevera shongo yemoto, asi pakupedzisira vakazosvika kunyika yechipikirwa, uko vakazotora ugaro.
That's where the believer comes. He comes first to recognition that he's a sinner. Then he is separated by the waters, the washing of the water by the blood, and or the washing of the water by the word, rather, believing on the Lord Jesus Christ.
Apa ndipo panouya mutendi, anotanga kuuya mukucherechedza kuti iye mutadzi, zvino ozopatsanurwa nemvura, kugezwa nemvura kubudikidza neropa, uye kana kuti kugezwa nemvura kubudikidza neshoko waro, achitenda muna Ishe Jesu Kristo.
Then being justified by faith, he becomes a partaker and a peace with God through Christ, baptized into the name of Jesus Christ, to omit him into the journey.
Zvino achinga aruramiswa nekutenda, anobva ava mudyi, owana rugare naMwari kubudikidza naKristu, obhabhatidzwa kupinda muzita raJesu Kristo, kuti vamuise murwendo.
You get it? Into the journey, then he becomes a sojourner and a pilgrim. He's on his journey to what? A promise that God made.
Mazvibata here? Opinda murwendo. Zvino anobva ava mufambi nemupfuri. Ari murwendo rwake kuendepi? Vimbiso yakaitwa naMwari.
Israel had not yet received the promise, but they were on their journey. And without raising, please do understand, that's where you, the Nazarene and pilgrim holiness and so forth, fell.
Israel, yaive isati yagamuchira vimbiso, asi vaiva parwendo rwavo, uye pasina kusimudza, napota nzwisisai, ndipo apo imive Nazarene ne pilgrim holiness nevakadaro makawa.
Because Israel, when they come to the spot of Kadesh Barnea, when the spies went over and said, the land is great, but some of them come back and said, we can't take it because the cities are walled up and so forth.
Nokuti Israel, apo pavakauya panzvimbo yeKadesh Barnea, apo vatsori vakaenda mhiri, vakati, nyika yacho yakanaka kwazo, asi vamwe vavo vakadzoka vakati, hatikwanise kuitora, Nokuti maguta acho ane masvingo nezvakadaro.
But Joshua and Caleb stood out and said, we're more than able to take it.
Asi Joshua naCaleb vakamira voga vakati tinokwanisa nekupfuurira kuitora.
Because of their already signed up documented statements, they believed in two works of grace, justification and sanctification, and could not move any farther.
Nokuda kwezvitaurwa zvavo zvainge zvanyorwa nekutsigirwa kare, vaitenda mumabasa maviri enyasha, kururamiswa nekucheneswa, uye havana kugona kuzofambira mberi.
And listen, that whole generation perished in the wilderness. But two that went over into the promised land and brought back the evidence that it was a goodly land, and we were more than able to take it because it was God's promise.
Zvino teererai, chizvarwa ichocho chose chakapararira murenje. Asi vaviri vakaenda vakandopindamo munyika yechipikirwa, vakadzoka neumboo hwekuti yaiva nyika yakanaka, uye taikwanisa nekupfuurira kuitora, nokuti yaiva vimbiso yaMwari.
Then instead of the people going on receiving the Holy Spirit, speaking with tongues, receiving the power of God, the baptism of the Holy Ghost, signs, wonders, miracles, they felt that it would break down their tradition of doctrine.
Zvino pane kuti vanhu vaenderere mberi vachigamuchira mweya mutsvene, vachitaura nendimi, vachigamuchira simba raMwari, rubhabhatidzo romweya mutsvene, zviratidzo, zvishamiso, mashura, vakanzwa sokuti zvaizoparadza tsika dzedzidziso dzavo.
And what happened to it? Perished in the land. That's right.
Zvino chii chakazoitika kwavari? Vakaparara munyika.
But the believers, the Caleb and Joshua outfit that was going on to the promise, they moved on over into the land and took the land and settled down in the land as a possession.
Asi vatendi vemhando ya Caleb na Joshua, avo vaienda mberi kuvimbiso, vakafambira mberi vachipinda munyika. Uye vakatora nyika, uye vakagara vakagadzikana munyika senhaka yavo.
And we never stop at justification, sanctification. Let's go on to the baptism of the Holy Spirit.
Zvino hatizombofi takagumira pakururamiswa, pakucheneswa. Ngatienderei mberi kurubhabhatidzo romweya mutsvene.
Let's not stop at believing on the Lord Jesus, being baptized. Let's not stop because He cleaned us up from a life of sin. But now we press on into a position, to a promise of the baptism of the Holy Ghost.
Ngatisamire pakutenda muna Ishe Jesu, takabhabhatidzwa. Ngatisamire nokuti wakatichenesa kubva paupenyu hwechivi. Asi zvino tamanikidzira kupinda panzvimbo.
For Peter said on the day of Pentecost, for the promise is unto you and to your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Nokuti Petro wakati pazuva rePentecost, nokuti vimbiso iyi ndeyenyu, uye nevana venyu, uye nekune avo vari kure, kunyangwe kune vose avo vachadanwa naIshe Mwari wedu.
So Ephesus here sets us like Joshua positionally. Do you notice Joshua, after crossing over the land and taking the land, then he divided the land.
Saka Ephesus pano inotigadza sa Joshua panzvimbo. Munocherechedza Joshua shure kwekunge ayambukira kunyika, atora nyika, ndokubva azogova nyika.
Ephraim here, Manasseh here, and this one here, Gad here, Benjamin here. He divided the land.
Ephraim pano, Manasseh pano, uye uyu pano, Gad pano, Benjamin pano, akagovanisa nyika.
And notice, oh, this just burns our hearts. Each one of those Hebrew mothers giving birth to those children, she spoke the very place in her labor pains where they would be positioned in the promised land.
Uye, cherechedzai. Oh, izi zvinopisa mumoyo yedu. Mumwe nemumwe wavana mai vechiHebheru ava vachisununguka vana ivavo vaitaura nzvimbo yacho chaiyo mumarwadzo ake ekubereka uko vaizogadzwa munyika yevimbiso.
Oh, it's a great study. We could only go into it in details, which would take hours after hours. Someday when we get our church fixed, I'd just like to come and take a solid month or two. Just stay right in it.
Oh, chidzidzo chikuru. Dai tango kwanisa kupinda machiri muhudzamu. Zvinozopedza maawa nemaawa. Rimwe zuva apo tinenge taita kuti church yedu igadzirwe. Ndinozoda kuuya ndotora mwedzi wese kana miviri tongogara mazviri.
Watch when they, each one of those mothers, when she called out Ephraim, when she was in labor, positionally placed him where his feet was setting an oil. Just exactly every one of them, wherever they were at.
Tarisai apo ivo mumwe nemumwe wavana amai avo. Apo paakadanidzira Ephraim, apo ainge ari mumarwadzo ekubereka, akamugadza panzvimbo yake chaipo, apo makumba ake ainge akanyudzwa mumafuta. Zvingori chaizvo, mumwe nemumwe wavo chero kwese kwavaiva.
And Joshua, not knowing this, but by inspiration, led of the Holy Spirit, after being into the promised land, give each man his promise, exactly what the Holy Spirit promised through the birth back there.
Uye Joshua, asingazive izvi, asine kufemerwa, achitungamirirwa nemweya mutsvene, shure kwekunge ambove munyika yevimbiso, akapa munhu mumwe nemumwe vimbiso yake chaizvo izvo, zvakavimbiswa nemweya mutsvene, kuburikidza nemukuberekwa kumashure uko.
How that God has set some in the church through the labor pains. Oh, they get tremendous sometimes.
Kuti Mwari akagadza sei vamwe muchechi kuburikidza nemarwadzo ekubereka. Oh, anomborwadza zvakanyanya imwe nguva.
When a church is groaning under the persecution of the outside world, believing on the Lord Jesus at the promise of the Holy Ghost is just as real to us as it was to Pentecost. How they groan and cry under labor pains.
Apo church inenge ichigomera pasi pekutambudzwa nenyika yekunze, ichitenda muna Ishe Jesu kuti vimbiso yemweya mutsvene inongova yemazviro kwazvo kwatiri sezvayaiva kuPentekosti, kuti vaigomera nekuchema sei pasi pemarwadzo ekubereka.
But when they are born and positionally born into the kingdom of God, then the Holy Ghost has set in the church some apostles, some prophets, some teachers, some pastors, some evangelists.
Asi pavanenge vaberekwa, uye vaberekwa panzvimbo muumambo hwaMwari, zvino mweya mutsvene vakagadza muchechi, vamwe vaapostora, vamwe vaprofita, vamwe vadzidzisi, vamwe vafudzi, vamwe vavhangeri.
Then he's given to their speaking with tongues, interpretation of tongues, knowledge, wisdom, gifts of healing, all kinds of miracles.
Zvino iye vakapa imomo kutaura nendimi, kududzirwa kwendimi, zivo, uchenjeri, zvipo zvekupodza, mando dzese dzemashura.
Where the church is now, this is my purpose of doing this. The church is always trying to take somebody else's corner. But don't do that.
Apo pane church. Zvino ichi ndicho chinangwa changu chekuita izvi. Church inongogara nguva dzose ichiedza kutora nzvimbo yemumwe munhu. Asi musadaro.
You can never raise corn in Ephraim's corner if you're Manasseh. You've got to take your place in Christ. Positionally take it.
Hautongo kwanisi kuri machibage munzvimbo ya Ephraim kana iwe uri Manasseh. Unofanira kutora nzvimbo yako muna Kristu. Woitora senzvimbo yako.
Oh, it gets deep and rich when we get in here. How that God puts one in the church to speak with tongues. Another, now we have been taught many times we all have to speak with tongues. That's wrong.
Oh, zvinodzika nekupfuma apo tinopinda pano apa. Kuti Mwari anoisa sei mumwe muchechi kuti ataure nendimi. Mumwewo, zvino takadzidziswa kakawanda. Tose tinofanira kutaura nendimi. Izozo handizo.
We all got to do it. No, we don't. They all didn't do one thing. Each lamb was provided and divvied up by inspiration.
Tose tinofanira kudaro. Kwete hatidaro. Vose havana kuita chinhu chimwe chete. Mumwe nemumwe aiva, mumwe nemumwe nyika yakapiwa ikagoverwa nekufemerwa.
And each one, I could take the scriptures and show it to you exactly that he put them in the place where they were supposed to be.
Uye mumwe nemumwe, ndaikwanisa kutora magwaro, uye ndozviratidza kwamuri sezvazviri chaizvo, kuti akavaisa munzvimbo yavaifanira kunge vari.
Positionally, how that the two half tribes is to stay across the river, how that their mothers cried that in their birth, and how that each place was supposed to be.
Nzvimbo yavo, kuti marudzi maviri nehafu vaifanira kugara mhiri kwerwizi, kuti vana mai vavo ndizvo zvavakachema izvozvo pakuberekwa kwavo, uye kuti nzvimbo yega yega yaifanira kunge yakaita sei.
And now, after you're in, that don't mean that you're out free from war. You still have to fight for every inch of ground you stand on.
Zvino shure kwekunge wapinda, hazvireve kuti vave kunze wasununguka kubva muhondo. Unotofanira kuramba uchingorwira nzvimbo yese yaunomira pairi.
So see, Canaan did not represent the great heaven because it's war and troubles and killings and fightings and so forth. But it did represent this, that it must be a perfect walk.
Nekudaro, munoona, Kenani haina kumirira denga guru. Nekuti kwaiva nehondo, nematambudziko, uye kuurayana, nekurwa, nezvakadaro. Asi yainge yakamirira izvi, kuti kunofanira kuva kufamba kwakakwana.
That's where the church is failing today. On that walk. Do you know that even your own behavior can knock somebody else out of getting healed?
Ndipo apo church iri kukundikana nhasi pakufamba uku. Unoziva here kuti kunyangwe mazvibatire ako anogona kutadzisa mumwe munhu kuti apodzwe.
Your misbehavior of unconfessed sins of you believers can cause this church to bitterly fail, and at the day of the judgment you'll be responsible for every bit of it.
Mazvibatire ako asina kunaka, ezvivi zvenyu vatendi zvisina kureururwa, zvinokwanisa kuti church ino ikundikane zvinorwadza. Uye pazuva rekutongwa uchava nemungava kune chikamu chese chaizvozvo.
Oh, you say, now wait a minute, Brother Branham. Well, that's the truth. Think of it.
Oh, woti, zvino mira izvishoma, hama Branham. Zviro kwazo, ichi ndicho chokwadi. Zvifungei.
Joshua, after he crossed over into the land, God gave him the promise that, just think, to fight an entire campaign without losing a man, without even getting a scratch, without having to have a nurse or a first aid or a band.
Amen. Joshua, shure kwekunge ayambukira mhiri kupinda munyika, Mwari vakamupa vimbiso yekuti, ingozvifunga kurwa hondo yose usina kurasikirwa nemurume mumwe chete, pasina kana kuwana vanga, pasina kana zvekumbova nekuva nemukoti, kana kurapwa, kana bandage. Amen.
God said the land's yours. Go fight. Think of fighting a campaign and there's no Red Cross around at all. There's nobody going to get hurt.
Mwari akati, nyika ndeyako, enda unorwa. Fungai, zvekurwa hondo, uye pasi nawe Red Cross varipo zvachose, hapana ani zvake anozokuvadzwa.
And they slayed the Amorites and the Hittites, but there wasn't one hurt among any of them until sin came in the camp.
Zvino vakauraya Amori nevaHeti, asi hapana kana mumwe akakuvara aiva pakati pavo, kusvikira chivi chapinda mukati memusasa.
And when Achan took that Babylonian garment and that gold wedge and hid it under his camp, then the next day they lost 16 men.
Apo Akan akatora hanzu yechiBhabhironi iya nechigodo chendarama chiya akachiviga pasi pemusasa wake. Zvino zuva rakatevera vakarasikirwa nevarume 16.
Joshua said, "Stop. Stop. Wait a minute, there's something wrong. Something's wrong. Yeah, we're going to call 7 days of fast."
Joshua akati, "Mirai. Mirai. Mirai zvishoma. Pane chimwe chinhu chakakanganisika. Chimwe chinhu chakakanganisika pano. Tichadanira mazuva manomwe ekutsanya."
God made us a promise. There will be nothing hurt as our enemies will fall at our feet. And there's something wrong here. Something went wrong somewhere, because we got 16 dead men laying here. They're Israelite brothers and they're dead.
Mwari vakaita vimbiso kwatiri. Hakuzova nechingati kuwadza. Vavengi vedu vachawira patsoka dzedu. Zvino pane chimwe chinhu chakakanganisika pano. Pane chimwe chinhu chakanganisika pane imwe nzvimbo. Nokuti tine varume 16 vafa varere pano, ihama dzemuIsraeri, uye vafa.
Why did they die? Innocent man, because one man stepped out of the line.
Kosei vakafa, varume vasina mhosva, nokuti murume mumwe chete akabuda mugwara.
You see reason this needs to be taught?
Amen.
The church lining up. Lining up with the Word of God.
Amen.
Lining up with God, lining up with each other.
Amen.
Walking perfectly upright, soberly before all men, fearing God.
Munoona chikonzero here chekuti izvi zvinofanira kudzidziswa? Kereke ichipinda mugwara, mugwara reshoko raMwari, ichipinda mugwara raMwari, uye ichipinda mugwara mumwe nemumwe, ichifamba zvakanyatsokwana, yakatwasuka. Yaka pengenuka pamberi pevanhu vose ichitya Mwari.
Because one man stole a garment and done something that he should not done, took the life of 16 men. I think it was 16, maybe more. I believe it was 16 men that was dead.
Nokuti murume mumwe chete akaba hanzu uye akaita chimwe chinhu chaaisafanira kuita, zvakatora upenyu hwevarume 16. Ndinofunga kuti vaiva 16. Zvichida vanopfuura, ndinotenda vaiva varume vane 16 vakanga vakafa.
Joshua called, said, "There's something wrong. God made the promise, and something's wrong."
Joshua akadanidzira akati, "Pane chakanganisika. Mwari akaita vimbiso. Zvino pane chakanganisika."
We bring the sick up before us, and they fail to be healed. We need to call a solemn fast. Call an assembly. Something's wrong somewhere. God made the promise. God's got to stick to that promise, and He will do it.
Kana tikaunza vanorwara pamberi pedu, zvino votadza kupodzwa, tinosungirwa kudanidzira kutsanya kwakaperera, kudana gungano. Pane chakanganisika pane imwe nzvimbo. Mwari vakaita vimbiso. Mwari vanofanira kumira nevimbiso iyoyo, uye vanozozviita.
And he called a fast, and they found out the cast lots, and Achan confessed it, and they killed Achan family and all, and burnt their ashes, and left it there for a memorial.
Zvino vakadanira kuti patsanywe, uye vakazoziona, vakakanda mijenya. Zvino Akani akareurura, vakauraya Akani nemhuri nezvose. Vakapisa madota avo vakaisiya ipapo serangaridzo.
And Joshua went right on through the battles, taking everything without a scratch or a wound. There you are.
Zvino Joshua akaenderera mberi mukati medzihondo vachitora zvose pasina vanga kana chironda. Ezvokaizvo.
One day he had need a little time. Extra time, the sun was going down. The man couldn't fight very good at night time.
Rimwe zuva aida kamwe kanguva kakawedzerwa. Zuva rainge rava kunonyura, varume vaisakwanisa kurwa zvakanaka panguva dzeusiku.
Joshua, that great warrior, anointed of God, positionally placed into the land, like Ephesians to the new church, possessing the land, taking it over.
Joshua, murwi mukuru uya, akazodzwa naMwari, akagadza panzvimbo munyika sevaEfeso kuchechi itsva inotora yakatora ichitora nyika kuitora kuve yayo.
He needed some time, so he said, "Sun, stand still." And she stood still for about 12 hours until he took the land.
Aida imwe nguva nekudaro akati zuva mira ipapo. Zvino rakamira kwemaawa angaite gumi nemaviri kusvikira atora nyika.
See, now the book of Ephesians place us positionally in Christ what they was in the Holy Land. We are placed not in the Holy Land, but in the Holy Ghost.
Amen.
Maona, zvino bhuku ravaEfeso rinotiisa panzvimbo muna Kristu zvavaiva munyika tsvene. Hatiiswe munyika tsvene, asi mumweya mutsvene.
Now let us read just the word. See how perfect the church is. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God. Oh, I like that.
Iko zvino ngatimboverenge ishoko rimwe. Toona kuti church yakakwana zvakadini. Paulo, muapostori waJesu, nokuda kwaMwari. Oh, ndinozvifarira izvozvo.
God made him an apostle. No elders laid hands on him, no bishops sent him anywhere, but God called him and made him an apostle.
Mwari vakamuita muapostora. Hakuna vakuru vakaisa maoko pamusoro pake, hakuna mabishopi akamutuma kupi zvako, asi Mwari vakamudana vakamuita muapostori.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints, sanctified ones, which are at Ephesus, and to the faithful in Jesus Christ.
Paulo, muapostori wa Jesu Kristo, nokuda kwaMwari, kuvatsvene avo vakacheneswa, vari paEfeso, uye nokuna vakatendeka muna Jesu Kristo.
Watch how he addresses this. This is not to the unbelievers. This is to the church. It's called to the called out ones, the sanctified and called ones that are in Christ Jesus.
Tarisai manyorere akaita. Iyi haisi avo vasingatende. Iyi ndeye kuchechi. Yaidanira kune avo vakadanirwa kunze. Awa wakacheneswa nekudanwa vari muna Kristu Jesu.
Now if you want to know how we get in Christ Jesus, if you turn to 1 Corinthians 12, it said, "For by one Spirit are we all baptized into one body."
Zvino kana uchida kuziva kuti unopinda sei muna Kristu Jesu, kana mukavhura kuna vakorinda vekutanga chitsauko 12, yakati, nokuti nomweya mumwe chete, tinobhabhatidzwa tese mumutumbi mumwe chete.
How? Baptized by what? A Holy Ghost? Not by water baptism, you Church of Christ people, but by one, capital S-P-I-R-I-T, by one Spirit.
Sei, kubhabhatidzwa nechi, mweya mutsvene. Kwete nerubhabhatidzo rwemvura imi vanhu veChurch of Christ, asi nemumwe vara guru MWEYA nemweya mumwe chete.
Not by one handshake, by one letter, not by one sprinkle, but by one spirit.
Amen.
We are all baptized into one body, our possession, the land that God give us to live in, the Holy Ghost.
Kwete ne kukwazisana ruoko kamwe chete, kwete ne tsamba imwe chete, kwete ne kusaswa mvura kamwe chete, asi nomweya mumwe chete, tinobhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe chete. Fuma yedu, nyika, iyo Mwari akapa kwatiri kuti tigogara mairi, mweya mutsvene.
Just as he gave Canaan to the Jews, he's give us the Holy Spirit. By one Spirit are we all baptized into one body.
Amen.
You get it?
Sekungopa kwaakaita Canaan kuma Juda, akatipa mweya mutsvene. Kupudikiza ne mweya mumwe chete, tino babatizwa tose mumutumbi mumwe chete. Muri kuzvibata here?
Now he's talking to the spiritual Canaanites. Israel, the spiritual Israel who has possessed the land. Oh, aren't you glad you come out of Egypt's garlic? Aren't you glad you're out of the wilderness?
Zino ari kutaura kune vaKenani vepamweya, Israeli. Israeli ya pamweya, avo vakatora nyika. Oh, haufare here kuti wakabuda mugariki ye Ijipita. Haufare here kuti wakabuda murenje.
And remember, they had to eat manna, angels' food out of heaven, until they crossed over into the land. And when they crossed over into the land, the manna ceased to fall. They were fully matured then, and they eat the old corn of the land.
Amen.
Uye rangarira, vaifanira kuti vadye mana, chikafu chengirozi, chakabva kudenga, kusvikira vayambukira munyika. Zvino vakati vayambukira munyika, mana yakamira kudona. Vainge vakura zvizere ipapo, uye vakadya chibage chakare chenyika.
Now that you're not babies anymore, now that you're not desiring the sensor milk of the gospel, that you don't have to be babied and padded and persuaded to come to church, now that you're real fully matured Christians, you're ready to eat strong meats now.
Zino, iko zino nekuti hamuchisiri vacheche zvachose. Zino, nokuti hamucha shuwi mukaka mutete wevangeri, kuti hamucha faniri kususudzirwa nekubhabhadzirwa uye nekunyengetedzwa kuuya kuchechi. Zino nekuti mave maKristu avezera zvizere magadzirira kudya nyama dzakasimba zvino.
Amen.
You're ready to come into something, he said. You're ready to understand something that's deep and rich. Oh, we'll get into it directly, and all it's been hidden since the foundation of the world.
Magadzirira kupinda mune chimwe chinhu, iye akadaro. Magadzirira kunzwisisa chimwe chinhu chine hudzamu nekupfuma. Oh, tichapinda mazviri zvakananga. Uye oh, zvange zvakavanzwa kubva pakuvambwa kwenyika.
He said, now that you've come into this, I'm addressing this to you. Not to those who've just left Egypt, not to those who are still in the journey, but to those who are in the promised land.
Amen.
That has received the promise.
Akati, zvino nekuti mapinda mune izvi, ndiri kutaura izvi kwamuri, kwete kune avo vachangobva muIjipita, kwete kune avo vachiri murwendo, asi kune avo vave munyika yevimbiso, avo vakagamuchira vimbiso.
How many receive the promise of the Holy Ghost? Oh, aren't you glad that you're in the land?
Amen.
Over here now eating the old corn, eating the strong things of God, got a clear understanding.
Vangari vakagamuchira vimbiso yemweya mutsvene. Oh, hamusi kufara here kuti mave munyika. iri mhiri kuno zvino muchidya chibage chekare, muchidya zvinhu zvakasimba zvaMwari uye muine kunzwisisa kwakajeka.
Your spiritual mind is all unmuddled up. You know exactly who he is, you know exactly what he is, you know exactly where you're going, you know exactly all about it.
Pfungwa yenyu, yenyu yepamweya haina kuvhiringika. Munonyatsoziva chaizvo kuti ndiani, munonyatsoziva chaizvo zvaari, munonyatsoziva chaizvo kwamuri kuenda, munonyatsoziva chaizvo zvose pamusoro pavo.
You know in whom you have believed and persuaded, he's able to keep that which you've committed to him against the day. Oh, that's the one. That's who Paul's talking to now.
Munoziva mune uyo wamakatenda uye makagutsikana kuti anokwanisa kuchengeta izvo zvamakapira kwaari kuitira zuva iroro. Oh, ndiye wacho, ndiye uyo ari kutaurwa kwaari naPaulo zvino.
Listen close. Now watch the faithful in Christ Jesus. Now let me have the church to repeat that.
Nyatso tererai, zvino tarirai, avo vakatendeka muna Kristu Jesu. Zvino regai nditi church idzokorore izvozvo.
How do we get into Christ? By joining church? No. By putting our name on a book? No. By being baptized by immersing? No.
Tinopinda sei muna Kristu? Nekujoina church here? Kwete. Nokuisa zita redu mubhuku here? Kwete. Nokubhabhatidzwa nekunyudzwa here? Kwete.
How do we get into Christ? By one's Holy Spirit.
Amen.
Are we all baptized into one promise, the body?
Amen.
And are partakers of all that belongs into the land.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Oh, I like that. If it wasn't a horse, I could shout.
Hallelujah.
Tinopinda sei muna Kristu. Nemweya mutsvene mumwe chete. Tinobhabhatidzwa tose muvimbiso imwe chete. Mutumbi. Uye tiri vadyi vezvose zviri munyika yacho. Amen. Oh, ndinozvifarira izvi. Dai ndanga ndisina kushoshoma ndaikwanisa kudanidzira.
When I get in this land, it's mine. I'm home now, I'm in Canaan. I'm subject to anything God wants to use me for. I'm walking on holy ground.
Hallelujah.
A child of the King.
Amen.
All robed and ready.
Ini zvangu. Kana ndapinda munyika iyi, ndeyangu, ndave kumba zvino, ndave muKenani, ndiri pasi pokushandisika pane chipi nechipi zvacho Mwari anoda kundishandisa, ndiri kufamba munzvimbo tsvene, mwana wamambo, ndakapfekedzwa uye ndakagadzirira.
I've come out of Egypt, come up to the promised land, stood the trials, passed over Jordan into this blessed promise.
Ndakabuda muIjipita. Ndokupfuura nemunyika yevimbiso, ndokumira mumuedzo, ndokuyambuka Jorodhani, kupinda muvimbiso iyi yakaropafadzwa.
Hallelujah.
Oh, how did I get it? By one spirit. The same way Paul got it. Acted on me the same way it did on him. Same way it did on you.
Oh, ndakaiwana sei? Nomweya mumwe chete. Nzira imwe cheteyo yawakawanikwa naPaulo. Wakaita zvimwe chete kwandiri nenzira imwe cheteyo yawakaita kwaari. Nzira imwe cheteyo yawakaita kwauri.
Amen.
By one spirit, we are all baptized.
Hallelujah.
Not sprinkled. Just a little sprinkle of it feel pretty good, but immersed under. All made to be swim under in the Holy Ghost. That's the promise.
Nemweya mumwe chete, tinobhabhatidzwa tose, kwete kusaswa, kwete kakungosaswa zvishoma kawo, wonzwa zvakanaka kwazvo, asi kunyudzwa pasi, wese akagadzirirwa kushambira. chamunyurududu mumweya mutsvene. Iyoyo ndiyo vimbiso.
Our Ephesians are Joshua, which is the Holy Spirit. Joshua means Jesus Savior. Joshua, meaning the Holy Spirit, representing it in the spiritual as that was in the natural. That He is our great warrior.
Amen.
He's our great leader.
Va Efeso vedu, Joshua vedu, anova mweya mutsvene. Joshua zvinoreva Jesu muponesi. Joshua zvichireva mweya mutsvene, achizvimirira pamweya sezvaiva zviya zviri panyama. Kuti ndiye murwi wedu mukuru, ndiye mutungamiri wedu mukuru.
As God was with Joshua, so is God in the Holy Spirit moving us about. And when sin comes in the camp, the Holy Spirit demands a halt.
Amen.
What's wrong here in this church? Something's wrong.
Says Iva Mari Vaina Joshua, ndizvo zviri Mwari mumweya mutsvene, achitifambisa kwese kwese. Zvino kana chivi chapinda mumusasa, mweya mutsvene anorayira kuti pave nekumbomira. Chii chakanganisika pano muchechi ino? Pane chakakanganisika.
Oh, can't you see how we got too many sons of Kish now? Too many Sauls coming from seminaries and theological schools and going out and teaching this perverse things as the Bible said they would do.
Oh, amusikuona here kuti tavaseina vanakomana vaKish vakawanda iko zvino. Vana Sauro vakawandisa vari kubuda mumaseminari nezvikoro zvedzidzo dzezvinamato. Vari kubuda kundodzidzisa zvinhu izvi zvakatsveyama.
Seemingly not having the faith, separating themselves from you, having no fellowship with you, and so forth. Having a form of godliness and denying the power thereof, from such turn away.
Zvichiratidzika sokunge vasina kutenda, vachizvipatsanura kubva kwauri, vasingadi kuyanana newe uye nezvakadaro, vaine chimiro cheumwari, asi vachiramba simba racho.
They don't know where they come from. They can't give any reason. I say this from Brother Booth Cliver and a friend of mine. If there's anything that's illegitimate, un-God created, anything in the world is a mule.
Ava zivi kwa vanova, ava kwanise kupa kana chikonzero. Ndinotaura izvi kubva kune ama Booth Cliver, shamwari yangu. Kana paine chimwe chinhu chisiri pamutemo, chisina kusikwa muhumwari, pane chipi nechipi chiri munyika, inyurusi.
A mule is the lowest of all things. He don't know what he is. He cannot produce himself no more. A mule cannot be bred to another mule and become a mule. He's finished.
Nyurusi ndiro rakadereresa pazvinhu zvose. Iro harizivi zvariri, harikwanisa kuzvibereka zvachose. Nyurusi harikwanisa kuberekesa rimwe nyurusi kuti pagobuda rimwe nyurusi. Ratoguma.
He don't know where his papa come from, neither does he know his mama. For he is a little donkey and a mare horse.
Harizive kuti baba varo vakabvepi. Kana kuziva mai varo, nokuti iro ringori kadongi kadiki nebhiza rechikadzi.
God never did that.
Amen.
Don't you lay such as that unto God.
Amen.
God never done that. God said everything shall bring forth of its kind.
Amen.
Yes, sir.
Mwari haana kubvira aita zvakadaro. Usaise zvinhu zvakadai kuna Mwari. Mwari haana kumboita zvakadaro. Mwari akati chinhu chose chichabereka zverudzi rwacho. Hongu changamire.
But a mule is his papa was a donkey and his mama was a mare horse. So he don't know what he does belong to. He's a horse trying to be a mule or a mule or he's a horse trying to be a donkey trying to be a horse. He don't know where he does belong.
Asi nyurusi raka baba varo vaiva donkey. Uye amai varo vaiva biza gadzi nekudaro harizivi kuti kwaro ndekupi Iro ibizari rikuedza kuwa nyurusi. Kana kuti nyurusi, kana kuti bizari rikuedza kuwa dongi. Dongi rikuedza kuwa biza. Ari ziri kudivi kwa riri.
And he is a hard-headedest thing there is in the world. You can never put a bit of trust to him.
Uye ndiro chinu chakaomesesa musoro chiri munyika. Hautongo kwanisi kuwakana nekakuvimba kadiki mariri.
And that's why a lot of people are in church. They don't know who their papa is. They don't know who their mama is. Only thing they know, they're either Presbyterian, Methodist, Baptist, or Pentecostal or something. They don't know where they come from.
Uye ndizo zviri vanhu vakawanda muchechi. Havazivi kuti baba vavo ndiani. Havazivi kuti mai vavo ndiani. Chinhu choga chavanoziva ndechekuti vangori mu Presbyterian, mu Methodist, mu Baptist, kana mu Pentecost, kana zvimwe zvakadaro. Havazivi kwavanobva.
And an old donkey, you can just holler at him as much as you want to holler at him, and he'll stand there and stick them big ears out and look.
Zvino dongiwo zvaro unogona kudanidzira kwariri zvakanyanya sezvaungade kudanidzira kwariri. Rinongomira ipapo romisa mazinzeve mudenga rongotarisa.
You can preach to them all night long and they don't know a bit more when they left than what they did when they come in. Now that's just right. I don't mean to be rude, but I want to tell you the truth.
Unogona kuvaparidzira usiku hose uye havawedzeri kana zvishoma pane zvavanoziva paanobva kupfuura zvavanga vari pavapinda. Zvino izvi ndizvo chaizvo. Handina chinangwa chekutsvinya, asi ndinoda kukuudza ichokwadi.
But there's one thing they can do. They're good workers. Oh, they just work. That puts me in the mind of a bunch of these Armenians that's always trying to work their way into heaven. That's right, a mule.
Asi pane chinhu chimwe chete chavanogona kuita. Vashandi vakanaka. Oh, vanongoshanda nekushanda. Izvi zvinoisa mupfungwa dzangu boka reaya maAminian. Vanogaroyedza nguva dzose kushandira nzira yavo yekupinda kudenga. Ndizvozvo chaizvo. Nyurusi.
All the ladies ate society and this chicken supper for the pay the preacher. And we got to have this dance and this social. It's just work. And they, what are they working for?
Oh, the ladies ate society. Nekudya kwemanheru kune huku kuitira muhoro wemuparidzi. Tinofanira kuona mutambo wedanzi uyu neuyu wevanhu. Zvinongova kushanda. Uye iwo, vari kushandirei?
Ask them, have you received the Holy Ghost since you believe? They stick out their ears and don't know where they belong. What do you mean? Where did all this, what do you mean the Holy Ghost? I never heard nothing about it. Oh, you must be some kind of fanatic.
Vabvunze, makagamuchira mweya mutsvene here kubva pamakatenda. Vanomisa nzeve dzavo mudenga. Uye havazivi kuti ndeve kupi. Uri kurevei? Zvakabvepi zvose izvi? Uri kurevei mweya mutsvene? Handisati ndambonzwa chinhu pamusoro pavo. Oh, unofanira kuva imwe mhando yemupengereki.
See, they don't know who Papa was or who Mama was either. And you have to beat them on everything you do. Beat here, beat there, beat here, beat there. That's right, an old mule.
Munoona, havazivi kuti baba aiva ani, kana mai aiva ani. Kana mumwe wavo, unofanira kuvarova pazvinhu zvose zvaunoita. Unorova pano, uye worova apo. Uye worova pano, uye worova apo. Ndizvozvo chaizvo, nyurusiwo zvaro rakare.
But I tell you, you don't have to do that by a real thoroughbred horse. Just crack the whip over him one time and brother, he's gone. He knows what he's doing.
Asi ndinokuudzai, haufaniri kudaro nebhiza chairo risiri remasanganiswa. Ingori ridzira chiwepu pamusoro paro kamwe chete. Zvino hama, rinobva raenda, rinoziva zvariri kuita.
Oh, how fine it is to ride a thoroughbred. How nice is it? Come on, boy. Oh, man. You better hold tight. He'll leave the saddle in the air.
Oh, zvakanaka sei kutasva bhiza risiri remasanganiswa. Zvakanaka sei kuti uti, hande mukomana. Oh, varume. Unotofanira kunyatsobatirira zvakasimba
rinogona kusiya chisharo mumhepo.
That's the way it is with real thoroughbred Christians.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Receive ye the Holy Ghost.
Amen.
Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Ndiyo nzira ya zviri nemakristu chaiwa asiri yamasanganiswa. Hallelujah. Gamuchirai mweya mutsvene. Tendeukai mumwe nemumwe wenyu. Uye mobhabhatidzwa muzita raJesu Kristo kuti muregererwe zvivi zvenyu.
Gone. Just as quick as they can get to the water, they're gone. They can't rest day and night until they receive the Holy Ghost. Why?
Havo vatoenda nekungochimbidzika kwese kwavanokwanisa kuenda kumvura vatoenda. Havakwanise kuzorora masikati neusiku kusvikira vagamuchira mweya mutsvene. Say,
you know a Christian knows who his papa was?
Yeah.
See, it takes two to make a birth. That's right, papa and mama. The mule don't know which was papa, which was mama.
Unoziva mukristo anoziva kuti baba vake vaivani. Unoona zvinotora vaviri kuti pave nekubereka. Ndizo chaizo. Baba na amai. Nyurusi harizivi chaiva baba kana aiva amai.
But we know who Papa and Mama was. For we were born of the written word of God confirmed by the Spirit. Peter said on the day of Pentecost, if you will repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Asi isu tinoziva aiva baba na mai ndiani. Nekuti takaberekwa neshoko ramwari rakanyorwa rakasimbiswa nemweya. Petro akati nezuva rePentekosti, kana mukatendeuka uye mobhabhatidzwa mumwe nemumwe wenyu muzita raJesu Kristo kuti mugoregererwa zvivi zvenyu, muchagamuchira chipo chemweya mutsvene.
And brother, a real born again Christian.
Yeah,
oh my, he's spirited as soon as he gets the word, he receives the Holy Ghost. Ask him something, man.
Amen.
He knows where he's standing.
Uye hama mu Kristu ema zviro kwazo akabere kwa pata. Oh, ini zangu mweya wake panongowana shoko anogamuchira mweya mutsvene. Mubvunze chimwe chinhu zvino. Anoziva paakamira.
Do you believe in divine healing? Amen.
Amen.
You believe in the second coming? Amen.
Unotenda here mukupodza kwaMwari? Amen. Unotenda here mukuuya kwechipiri? Amen.
Ask the mule. The mule religion. I don't know. Dr. Jones said one time, oh, they're going at your soul. See? Oh, they don't know. Well, I tell you, my church is not sure of it.
Bvunza nyurusi izvozvo. Chinamato chenyurusi. Handizive. Chiremba Jones vakati pane imwe nguva. Ah, ipapo. Enda hako. Tevera Sauro. Maona. Oh, havazive. Zvakanaka. Ndinokudza. Church yangu haina chokwadi nezvavo.
Oh, brother, but a born-again man and woman is just as sure of the coming of the Lord Jesus. They're just as sure they got the Holy Ghost as there is a Holy Ghost to be given.
Oh, hama, asi murume nemudzimai akazvarwa patsva anonyatsova nechokwadi pamusoro pekuuya kwaIshe Jesu. Vanonyatsova nechokwadi kuti vane mweya mutsvene sekuvapo kwemweya mutsvene unofanira kupiwa.
Jesus said the woman at the well, we worship in this mountain and the Jews worship at Jerusalem. He said, woman, hear my words. The hour is coming and now is when the Father seeketh those that will worship him in the spirit and the truth.
Zino Jesu akati, mudzimai patsime, isu tinonamatira mugomo rino, uye majuda anonamatira kuJerusarema. Akati, mudzimai, inzwa mashoko angu, nguva ichauya, uye yavepo, apo baba vanotsvaga avo vanomunamata. Mumweya nemuzvokwadi.
Thy word is the truth.
Amen.
And every man that'll read the Bible and believe every word that Bible says and follow its instructions and receive the same Holy Ghost that they received, the same way they received it, same results they received it, same power they got when they received it.
Amen.
He knows who his papa and mama was.
shoko renyu izvokwadi uye munhu wese anoverenga Bhaibheri uye achitenda shoko roga roga rinotaurwa neBhaibheri achitevera kurayira kwaro uye ogamuchira mweya mutsvene mumwe chete wavakagamuchira nenzira imwe chete yavakaugamuchira nayo zvibereko zvimwe chete vaugamuchira simba rimwe chete ravakawana pavakaugamuchira anoziva kuti baba namai vake ndiani.
He knows he's washed in the blood of Jesus Christ, born of the Spirit, filled with God's unction. He knows where he's standing.
Anoziva kuti akagezwa muropa raJesu Kristo, akaberekwa nemweya, akazadzwa nechizoro chaMwari. Anoziva paakamira.
Sure, he's in Canaan. He knows where he come from. That's the way it is with a real Christian. Ask him, have you received the Holy Ghost since you believed? Amen, brother.
Chokwadi, ari mukenani, anoziva kwaanobva. Ndoza zviri nemukristu wemazviro kwazo. Mubvunze, wakagamuchira mweya mutsvene here kubvira pawakatenda. Amen, hama.
Stand the other day by an old saint, 92 years old, talking to her 80-year-old pastor. I said, Grandma, just as bright as she could be, she said, yes, my son.
Ndakamira rimwe zuva nemutsvene akwegura, ane makore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa, achitaura nemufudzi wake ane makore makumi masere ekuberekwa. Ndakati, Ambuya, vakanyatsobengenuka sezvavaikwanisa kuva, vakati, hongu mwanakomana wangu.
I said, how long has it been since you received the Holy Ghost? She said, glory to God, about 60 years ago I got it.
Ndikati, pava nenguva yakadini kubva pamakagamuchira mweya mutsvene. Vakati, mbiri kuna Mwari, makore angaita makumi matanhatu apfuura, ndakauwana.
Now she'd been a mule, she'd said, now wait a minute, I was confirmed and sprinkled when I was... Well, certain, and they take me into the church, and I took my letter over to some home. They don't even know where they belong.
Zino, dai kuru kutivaiva nyurus. Vanga dai vakati, zino, mira zishoma, ndaka simbiskwa, uye ndaka saskwa pandaiva, zakanaka, zirokwazo, zino, vakandi gamchira mchechi, uye ndaka enda nitsamba yangu kunevaya. Oh, ini zangu, avatombo zivi kutindewe kupi.
But she knew where her birthright come from. She was there when it happened. She was born of the water and of the Spirit. She knowed, and the water through the washing of the water by the Word. Takes the Word.
Asi iyo vaiziva kuti kodzero yeudangwe hwavo yakabva kupi. Vaivapo pazvakaitika. Vakaberekwa nemvura, nemweya. Vaiziva uye nemvura kuburikidza nekugezwa nemvura neshoko. Zvinotora shoko.
Now watch how this is addressed to those that are in Christ Jesus. Paul, now remember, I'm taking a long time, but I ain't going to get through this chapter. But I hurry.
Zvinotarisai kuti yakanyorwa sei. Kune avo vari muna Kristu Jesu. Paulo, zvino, rangarirai, ndiri kutora nguva yakareba. Asi handisi kuzokwanisa kupedza chitsauko ichi. Asi ndichakurumidza.
You like it?
Amen.
It tells us where we are.
Yes.
But we can't do it in just one night. We need a month or two of this.
Yes.
Every night, just go right through it, word by word.
Muri kuchifarira here? Oh, chinotiudza kuti tiri papi. Asi hatikwanise kuzviita musiku umwe chete. Tinoda mwedzi mumwe chete kana miviri yeizvi. Usiku woga woga, tongo pfuura nemazviri shoko neshoko.
Go back and bring it up in the histories and lay it right out, word by word, and show you that it's the truth.
Todzokera, uye tozviunza mudzinhorondo, tozviwaridza pachena, shoko neshoko, tokuratidzai kuti izvi ichokwadi.
Now let me read that verse quickly again. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, not the will of man, to the saints which are in Ephesus, and conjunction to the faithful in Christ Jesus.
Zvinoregai ndiverenge ndima iya zvakare nekukurumidza. Paulo, muapostora waJesu Kristo, nekuda kwa mwari, kwete nekuda kwe munu, kwa chene waripa Efeso, uye, shokore kubataniza, nokuna wakatende kawarimu na Kristu Jesu.
Means they've been called out, separated, and I've been baptized by the Holy Spirit and are in Christ Jesus. I'm addressing this epistle to you, my beloved ones.
Zvinoreva ivo vakadanwa kunze, vakapatsanurwa, uye zvino vakabhabhatidzwa nomweya mutsvene, uye vari muna Kristu Jesu. Ndiri kunyorera tsamba iyi kwamuri imi vadikanwi vangu.
Oh, I think of Paul over there with him right now. Oh, how happy. That little old apostle had his head chopped off down there. I stood by the place where they chopped his head off.
Oh, ndinofunga pamusoro paPaulo kumusoro uko. Ari pamwe navo iye zvino. Oh, mufaro wakadini. Muapostora uya muduku wakare akadimurwa musoro wake zasi uko. Ndakamira panzvimbo apo pavakadimura musoro wake.
But oh, his head's on and that new body can never be chopped off again. And he's standing over there with him this very minute. The same apostle wrote this.
Asi, oh, musoro wake uripo mumutumbi uya mutswa. Uye auchazombofi wakadimurwa zvakare. Uye akamira uko kumusoro uku pamwe chete navo nguva ino chaiyo. Muapostori mumwe chete akanyora izvi.
And said to you that are in Christ Jesus, by one spirit we are all baptized into this one body. I watch.
Akati kunemi vari muna Kristu Jesu, kuburikiza nemweya mumwe chete tinobhabhatidzwa tose mumutumbi uyu mumwe chete. Zvinotarira.
Grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all...
Nyasha, ngadzive nemi, nerugare runobva kuna Mwari Baba vedu, naShe Jesu Kristu. Ngavaropafadzwe Mwari na Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, wakati ropafadza na ose...
Amen. Do you hear that, Charlie? Has blessed us with all spiritual blessings, not just some to the apostles and some to this, but he's blessed us with all the spiritual blessings.
Oh. Uri kuzvinzwa here izvo, Charlie? Akati ropafadza nekuropafadza kwose kwemweya. Kwete kungoti mamwe kuva apostori uye mamwe kuna uyu. Asi akati ropafadza nemaropafadzo ose epamweya.
The same Holy Ghost that fell on the day of Pentecost is the same Holy Ghost here tonight.
Mweya mutsvene mumwe chete wakadzika pazuva rePentecost. Ndiwo mweya mutsvene mumwe chete uri pano usiku wanhasi.
The same Holy Ghost that made Mary shout and speak with tongues and have a wonderful time and rejoice and the things that she did is the same Holy Ghost here tonight.
Mweya mutsvene mumwe chete wakaita kuti Maria danidzire uye ataure nendimi uye ave nenguva inoshamisa uye nekufara nezvinhu zvaakaita. Ndiwo mweya mutsvene mumwe chete uri pano usiku wanhasi.
The same Holy Ghost that let Paul in that old ship where it looked like his waterlogged and is gone in 14 days and nights, no moon and stars.
Mweya mutsvene mumwe chete wakatendera Paulo muchikepe chiya chakare, apo chaitaridzika sekuti chazarisa nemvura, uye chatoparara kwemazuva neusiku gumi nemana, pasina mwedzi kana nyeredzi.
Look out there and never... Wave had a devil on it glancing and gleeing his teeth and said, I'll sank you, old boy, now. I got you now.
Akatarisa kunze uko, uye saisai roga roga, raivane dimoni pariri, richitarisa, richitaridza meno aro richiti, ndichaku nyudza mukoma na wakare zvino, ndakubata zvino.
While Paul went out to have a little prayer, there stood an angel and said, don't you fear, Paul.
Amen.
This old ship's going to be wrecked up on a certain island. Go ahead and eat your supper. It's all right now.
Zino apo Paulo akadzika pasi kuti ave nekamuna matoka diki. Ipapo pakamira ngirozi ikati, usatya Paulo. Chikepe chino chakare chichaparadzwa pane chimwe chitsuwa. Enderera mberi udye kudya kwako kwemanheru. Zvakanaka zvino.
Here he come with them chains on his little arms, dragging him on his feet, and said, "Be of a good courage, man. For the God, the angel of God, whose servant I am, stood by me and said, 'Paul, don't you fear?'"
Ndokuya zvino necheni dziri mumaoko ake madiki, ati kwegurei, achizizuva mumakumbo ake, ndokuti chitsungai moyo varume, nekuti Mwari, mutuma waMwari, wandiri muranda wake, amira parutivi rwangu akati, "Paulo, usatya."
That same Holy Ghost is here tonight. Same Spirit of God ministering to us the same spiritual blessings. Bless us with all spiritual blessings in heavenly places.
Mweya mtsvene mumwe chete iwowo uri pano usiku huno. Mweya mumwe chete waMwari uchishumira kwatiri maropafadzo epamweya mamwe cheteo. Akati ropafadza nekuropafadza kwose kwemweya munzvimbo dzekumatenga.
Oh, let's stop just one more minute here. In heavenly places. Not just not out anywhere, but in heavenly places. We are assembled in heavenly. It means that the position of the believer.
Oh, ngati mire kwe imwe zeminiti pano. Munzvimbo dzekumatenga. Zvino kwete chero kunze kwese kwese. Asi munzvimbo dzekumatenga, takaungana mune dzekumatenga. Zvinoreva kuti ndiyo nzvimbo yemutendi.
That if I'm prayed up, you're prayed up, or the church is prayed up, and we're ready for the message, and we have assembled ourselves together as saints, called out, baptized with the Holy Ghost, filled with God's blessings, called, elected, set together in heavenly places now. We are heavenlies in our souls.
Kuti kana ndanyatsonamata, iwe wanyatsonamata, kana kuti church yanyatsonamata, tagadzirira kuitira maridzo, uye taungana isu pamwe chete sevatsvene vakadanwa kunze, vakabhabhatidzwa nemweya mutsvene, takazadzwa nemaropafadzo aMwari, takadanwa, takasanangurwa, takagara pamwe chete zvino munzvimbo dzekumatenga, tiri vekumatenga mumwoyo medu.
Our spirits has brought us into a heavenly atmosphere. Oh, brother. There you are. A heavenly atmosphere.
Mweya yedu yati unza muhupo hwekudenga. Oh, hama, ndizo zvazviri. Hupo hwekudenga.
Oh, what could happen tonight? What could happen tonight if we would be sitting here in a heavenly atmosphere, and the Holy Spirit moving over every heart that's been regenerated and become a new creature in Christ Jesus?
Oh, chichi no gona kuitika usiku uno. Chichi no gona kuitika usiku uno. Kana tikange taka gara pano muhupo wekudenga. Uye mweya mutsvene uchifamba pamusoro pemoyo woga woga. Wakavandudzwa. Uye ndoko wachisikwa chitsva muna Kristu Jesu.
All sins under the blood, in perfect worship with our hands up to God and our hearts lifted, setting in heavenly places in Christ Jesus. Worshiping together in the heavenly places.
Zvivi zvose zviri pasi peropa. Mukunamata kwakakwana. Maoko edu akasimudzwa kuna Mwari. Uye nemoyo yedu yakasimudzwa takagara munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu tichinamata pamwe chete munzvimbo dzekumatenga.
Did you ever set one? Oh, I have set till I would weep for joy and say, "God, never let me leave here." Just heavenly places in Christ Jesus.
Wakambogara mune mumwe makadaro here? Oh, ini ndakambogara kusvikira ndaizochema nemufaro zvino ndoti Mwari musaite kuti ndibve pano. Dzaingova nzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu.
Blessing us with what? Divine healing, foreknowledge, revelation, visions, powers, tongues, interpretations, wisdom, knowledge, all the heavenly blessings and joy unspeakable and full of glory.
Achitirwa pafadza nechi kupodza kwaMwari kufano ziva chizaruro zviratidzo masimba ndimi kududzirwa uchenjeri zivo maropafadzo ose ekudenga uye nemufaro usingataurike uzere nekubwinya.
Every heart filled with the Spirit, walking together, sitting together in heavenly places. Not one evil thought among us.
Moyo woga woga wakazadzwa nomweya, tichifamba pamwechete, takagara pamwechete mudzimbo dzekumatenga, pasina pfungwa yakaipa imwechete pakati pedu.
Not one cigarette smoke, not one sharp dress, not one this, that, or the other, not one evil thought. Nobody got anything against one another. Everybody speaking in love and harmony. Everybody with one accord and one a place.
Pasina mudzanga mumwe chete wasutwa. Pasina dresi pfupi rimwe chete. Pasina chimwe ichi, icho, kana chimwewo. Pasina pfungwa imwe chete yakaipa. Pasina munhu ane chinhu chaanopesana nemumwe. Munhu wese achitaura murudo uye mukuyanana. Munhu wese ari muhumwe panzvimbo imwe chete.
Then suddenly there come from heaven a sound like a rushing mighty wind. There you are. Has blessed us with all spiritual blessings.
Zvino kamwe kamwe kwakauya kubva kudenga ruzha rwakaita semhepo inovhuvhuta nesimba. Hezvo kaizvo. Akati ropafadza nemaropafadzo ose epamweya.
Then the Holy Spirit might fall upon somebody and say, thus saith the Lord, go to a certain place and do a certain thing. Watch it happen just like that.
Amen.
Thus saith the Lord, do a certain thing in a certain place. Watch it happen like that.
Zvino mweya mutsvene unogona kuwira pane mumwe munhu. Wobva wati, zvanzi naJehovha, enda kune imwe nzvimbo uye uite chimwe chinhu. Wozviona zvichiitika saizvozvo. Maona, zvanzi naJehovha, ita chimwe chinhu pane imwe nzvimbo, wochiona chichingoitika saizvozvo.
Blessed is together in all heavenly blessings and heavenly places. Watch. According as he has chosen us. Did we choose him or he chose us? He chose us. When? The night that we accepted him?
Ndokuti ropafadza tose pamwe chete mumaropafadzo ose ekumatenga munzvimbo dzekumatenga. Tarira, maererano sezvaakatisanangura. Takamusarudza here kana kuti akatisarudza? Akatisarudza. Rini, usiku hwatakamugamuchira here?
Chosen according as he has chosen us in him. Before the foundations of the world, that we should be holy without blame before him in denominations, in love.
Taka sarudzwa. Maererano sezva akatisanangura maari nyika isati yavambwa. Kuti tive vatsvene. Vasine mhosva pamberi pake mu masangano here? Murudo.
When did God choose us? When did God choose you that's got the Holy Ghost? When did he choose you? Before
the foundation of the world. By his foreknowledge he foresaw you and know that you'd love him. And before there was a foundation of the world, he chose you.
Amen.
Mwari akatisarudza rini? Mwari akakusarudza rini iwe une mweya mutsvene? Ko akakusarudza rini? Nyika isati yavambwa. Nokufano ziva kwake, akafano kuona ndokuziva kuti waizomuda. Zvino nyika isati yavambwa. Akakusarudza.
and sent Jesus that he might be the propitiation of your sins, to call you to reconciliation to himself, to love. Oh, wish we had just a few more minutes time.
Ndokubva atuma Jesu kuti ave chipiriso chezvivi zvako, kukudanira mukuyanana kwaari kurudo. Oh, ndaishuva dai taiva nemamwe zvema minutes mashoma enguva.
Let me, before we go any farther, go back. Genesis 1:26. I'll pick it up Wednesday. When God made man, before he made man, he called himself Elohim. The word means in the Hebrew, the self-existence, all by himself.
Nditendere tisati taenderera mberi tidzokere Genesis 1:26 ndichazvitora musi wechitatu. Apo Mwari akagadzira munhu, asati agadzira munhu akazvidaidza pachake Elohim Ela Elohim, izwi rinoreva kuti muchiHebheru anozviraramira ari oga, ari oga.
Nothing existed before him. He was all the existence he ever was. Self-existence one. Elohim means the all-sufficient, all-powerful, almighty, self-existence one.
Hakuna chairarama kumashure kwake, ndiye aiva kurarama kwose kwainge kwakambovapo, uyo anozviraramira ari oga, Ela Elohim, zvinoreva uyo akazvikwanira, ane simba rose, samasimba, anozviraramira ari oga. Oh.
But in Genesis 2, when he made man, he said, I am YAHUJUVUH, Yahuwah, Jehovah. What did it mean? I am the all-existence one who has created something all for myself to be a son of mine, or a temporary, or an amateur little one of mine. Glory!
Asi muna Genesis 2, apo akagadzira munhu, akati ndiri YAHUJUVUH, Yahweh, Jehovah. Zvairevei, ndiri uyo ane kurarama kwose, uyo akasika chimwe chinhu kubva mandiri kuti ave mwanakomana wangu, kana uyo wechinguva, kana mubati mudiki, mudiki wangu. Kubwinya!
Why? He gave man. Jehovah means that he gave man to be an amateur God. Because he is Father God, and he made a man an amateur God, so he isn't self-existence anymore. He exists with his family.
Say, akapa munhu, Jehovah, zvinoreva kuti iye akapa munhu kuti ave kamwari kadiki. Nokuti iye ndimwari baba, uye iye akaita munhu kuti ave kamwari kadiki. Saka hachisiri kuzviraramira ari oga zvachose. Iye anorarama nemhuri yake.
Elohim. Now he is Jehovah. Jehovah meaning the one who exists with his family.
Elohim. Zvino iye wava Jehovah. Jehovah zvichireva uyo anorarama nemhuri yake.
Now, God made man to be the predominant over all the earth. He had dominion. And the earth was man's dominion. Is that scripture?
Zvino Mwari akagadzira munhu kuti ave neutongi pamusoro penyika yose. Akange aine umambo, uye nyika yaiva nzvimbo yeutongi hwemunhu. Ndiro gwaro here?
Then if that's his domain, he was God over the earth. He could speak and it would be so. He could speak this and it would be so.
Zvino kana huri utongi hwake, aiva Mwari pamusoro penyika, aikwanisa kutaura uye zova saizozo. Aikwanisa kutaura ichi zova zava saizozo.
Amen.
There he is. God Jehovah. The one who once existed in self-existence, but now exists with his family and his little ones with him.
Amen.
There you are.
Hallelujah.
Oh, hoyoka, uyo Mari Jehovah, uyo aimbora rama mukuzira ramira ari oga, asizino ave kura rama ne muri yake, neva diki vake pamwechete naye. Izo kaizo.
I read that. We'll get into it Wednesday night when we got more time. We just about 15 more minutes, and I thought I'd get to a certain spot here, but we won't. To where we're sealed by the Holy Spirit of promise. All right.
Zino, verenga izozo, tichapinda maziri usiku wechitatu, apo tinenge tava neimwe zvenguva, tinongova nemamwe maminitsi 15, uye tinozo, ndafunga kuti ndaizosvika pane imwe nzvimbo pano, asi hatichakwanisi. Apo patino simbiswa nemweya mutsvene wevimbiso. Zvakanaka.
Now, when was we called to be servants of God? When was Arvel Neville called to be a servant of God?
Amen.
This staggers me.
Zvino, takadanwa rini kuti tive varanda vaMwari? Ndirini pakadanwa Omen Neville kuti ave muranda vaMwari? Oh.
I'll tell you, let's get some scriptures. I want you to get 1 Peter 1:20, and Pat, get Revelation 17:8, and I'll get Revelation 13. Now we want to listen here. You want to know when God called you to be a Christian.
Ndichakudzai, ngati torei mamwe magwaro. Ndinoda kuti mutore Petro wekutanga 1:20. Zvino Pat, tora zvakazarurwa 17:8. Zvino ini ndichatora zvakazarurwa 13. Zvino tinoda kuteerera pano. Unoda kuziva kuti Mwari akakudana rini kuti uve muKristu.
Oh, I love this. This man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. All right, Brother Neville, you got 1 Peter 1:20. But read 1:19 and 1:20. Listen to this.
1:19 and 20.
Yes.
Oh, ndinozvida izvi. Izvi munhu haangararami nechingwa bedzi, asi neshoko rega rega rinobuda mumuromo waMwari. Zvakanaka. Hama Neville, mawana Petro wekutanga 1:20. Zvakanaka. Verengai 1:19 ne 1:20. Teererai kune izvi. Hongu.
But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you.
Asi neropa rinokosha raKristu, sere gwayana risina charinopomerwa kana ruvara, uyo zviro kwazvo wakafano gadzwa nyika isati yavambwa. Asi akaratidzwa munguva dzino dzekupedzisera nekuda kwenyu.
When was he foreordained? Before the foundation of the world. Brother Pat, read Revelation 17:8 for me.
Iye wakafanogadzwa rini nyika isati yavambwa. Hama Pat, ndiverengerei zvakazarurwa 17:8.
The beast that thou sawest was and is not, shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. When they behold the beast that was and is not and yet is.
Chikara chawaona, chaivapo, uye achichipo. Uye choda kukwira chichibva mugomba rakadzika dzika, choenda kunoparadzwa. Uye vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku youpenyu kubva pakusikwa kwenyika vachashamiswa kana vachiona chikara kuti chaivapo hachichipo uye chiripo.
Who's going to be deceived? Who's going to be deceived by this religious person like Saul was? that was just so cunning and so perfect to it would deceive thee, what, very e?
Lick.
If.
Possible.
If possible. All right. Revelations 13:8. Let me read it for you.
Ndiani achanyengerwa? Ndiani achanyengerwa nemunhu uyu wezvinamato sezvakaitwa naSauro? Aiva nemano mano kwazvo uye akanyatso kwana kusvikira zvaizonyengera vanani chaivo va dai zvaikwanisika zvakanaka zvakazarurwa 13:8 regai ndikuverengerei.
And all that dwell upon the earth shall worship him whose names were not written in the book of life of the Lamb slain before the foundation of the world.
Hallelujah.
Uye vose vanogara panyika vacha vose vanogara panyika vachachinamata ivo vasina kunyorwa mazita avo mubhuku roupenyu regwayana rakabayiwa nyika isati yavambwa.
When was our names put in the Lamb's book of life? When the Lamb was slain before the foundation of the world, when God was Jehovah Elohim, the self-existence one.
Ndirini pakaiswa mazita edu mubhuku roupenyu regwayana. Apo gwayana rakaurayiwa nyika isati yavambwa. Apo Mwari aiva Jehovah Elohim. Uye anozviraramira ari oga.
Just like one great big diamond. And he could not be nothing else, but inside of this diamond, his attributes was a savior.
Amen.
In this attributes on the inside of him was a healer.
Zvakangoita sezingoda hombe rimwe chete, uye haikwanisa kuva chimwe chinhuzve. Asi mukati mengoda iri, hunhu hwake hwaiva hwokuva muponesi. Muhunu uhu, hwaiva mukati make. I am a podzi.
Hallelujah.
Well, there was nothing to save and nothing to heal. But his attributes produced it.
Zvakanaka. Pakanga pasina chekuponesa. Uye pasina chekupodza. Asi hunu wake wakabuditsa izvozvo.
So then before the foundation of the world, when he knew that the great display in here of him, that he would be a savior, that he would come and be made flesh and dwelt among us, and he knew by his stripes would be healed.
Nekudaro, zvino nyika isati yavambwa, apo akaziva kuti, kuratidzwa kukuru kwake muno, kuti aizova muponesi, kuti aizouya oitwa nyama, ogara pakati pedu, uye akaziva kuti nemavanga ake taizopodzwa.
He slayed the lamb on his book before the foundation of the world and wrote your name on
Amen.
That
Amen.
Book before the foundation of the world.
Oh. Amen.
Akauraya gwayana mubhuku rake nyika isati yavambwa akanyora zita rako mubhuku iroro nyika isati yavambwa. Oh.
Listen to this. Predestination looks back to foreknowledge. I mean election. Election looks back to foreknowledge and predestination looks to destiny.
Tererai kune izvi. Kufanotemera kunotarisa shure kune kufanoziva. Ndinoreva kusanangura. Kusanangura kunotarisa kumashure kune kufanoziva. Uye kufanotemera kunotarisa pane kumagumo.
Don't forget that. That election looks back, here it is. I was a cocklebur. I was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies, born among sinners. Father and mother and all my whole family sinners. I was a cocklebur.
Musa zvikanganwe izvozvo kuti kusanangura kunotarisa shure kuno hezvino izvazviri. Ndaiva chaguduma, ndakaberekwa muchivi, ndikaumbwa mukusarurama. Ndikauya munyika ndichireva nhema ndikaberekwa pakati pevatadzi baba namai nemhuri yose vatadzi ndaiva chaguduma.
But all of a sudden I become a wheat grain. How did it happen? What is that? Election.
Asi kamwe kamwe ndakava tsanga yegorosi. Zvakaitika sei? Ichocho chii ichocho? Kusanangura.
God before the foundation of the world elected that the cocklebur was to become a grain of wheat.
Mwari, nyika isati yavambwa, akasanangura kuti chaguduma chaizova tsanga yegorosi.
Now I know I'm a grain of wheat because I'm saved. How do I do it? Look back and see that he predestinated it. Long time ago by foreknowledge, he seen that I would love him. So he made a propitiation through his own son that through him I might become from a cock-a-bur to a grain of wheat.
Zvino, ndinoziva kuti ndiri tsanga yegorosi, nokuti ndakaponeswa. Ndozviita sei, tarira shure, uye woona kuti akafano zvitemera. Nguva refu yakapfuura. Nekufano ziva, akazviona kuti ndaizomuda. Nekudaro, akagadzira chipiriso, kubudikiza nemwanakomana wake omene, kuti kubudikiza naye, ndigokwanisa kubva pakuva chaguduma, ndichiva tsanga yegorosi.
Now, where am I at now? I'm saved. I'm walking in the grace of God. What does predestination look? To destiny. Where will he take me to and where am I going? That's got you. There you are.
Zvino, ndiri papi zvino, ndakaponeswa. Ndiri kufamba munyasha dzaMwari. Chii chinotariswa nekufano temera? Kumagumo. Ndekupi kwaachandiendesa uye ndiri kuenda kupi? Amen. Zvakubata hezo kazvazviri.
Now, let's read just a little farther. And then we'll have to close pretty sharply.
Zvino, ngativerenge imberi zvishoma. Uye zvino tinofanira kuchivhara munguva pfupi.
According as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame before him in love, having predestinated us. Unto the adoption, predestinated unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will.
Sezaka akatisanangura mahari nyika isati yavambwa kuti tive vatsvene vasina mhosva pamberi pake murudo akatitemera kare. Isu kuti tigadzwe, kuti temera kugadzwa kuvavana na Jesu Kristo kwaari pachake. Sezva akafadzwa pakuda kwake kwakanaka.
What did he do? He by foreknowledge foresaw us knowing that he was a savior, self-existence. There was no angels, no nothing, just God Elohim. The self-existence one, nothing but him alone.
Wakaitei, iye, nekufano ziva, akafano tiona achiziva kuti aiva muponesi, anoziraramira ari oga, pakanga pasina ngirozi, pasina chinu, angori mwari bedzi, ela Elohim, anoziraramira ari oga, pasina chimwe chinu, kunze kwake ari oga.
But in him was a savior.
Amen.
Well, what's he going to save? There's nothing lost. Knowing that, then he know that this great attribute in him would project something out yonder that he could save.
Asi maari, maivane muponesi. Zvakanaka, chii chaizoponesa. Hapana chakanga chakarasika. Achiziva izvozvo kuti ipapo akaziva kuti hunu uhu hukuru huri maari waizoburitsa chimwe chinhu kumberi uko chaaizokwanisa kuponesa.
Then when he did that, by foreknowledge he looked down and he saw everyone that would accept it.
Zvino, pawakadaro, kubudikiza nekufano ziva, akatarisa zasi ndokuona vese vaizozvigamuchira.
And then by doing so, he said, to save that, the only way I can do it will be come down myself and be made flesh and take the sin of the man upon him and die for him that I might be the one that's worshipped because he is God, the object of worship.
Zino no kudaro, akati, kuponesa ava, nzira yoga ndino kwanisa kuzviita, yaizovaye kudzika pasi pachangu, ndoitwa nyama, ndoisa chivi chomunhu pamusoro pake, uye ndomufira, kuti ndigo kwanisa kuwa uyo wacho anona matwa, nokuti iye ndimwari chinu chinona matwa.
Amen.
Then he came down and taken upon himself, and while he did that, that he might save you who wants to be saved. Do you see what I mean?
Ipapo akadzika akazvitorera pachake. Zvino paakaita izvozvo, akazviita izvozvo kuti agokwanisa kuponesa iwe unoda kuponeswa. Munoona here zvandinoreva?
By foreknowledge,
amen,
the infinite God, who knows all things, saw the Lamb, and he slayed the Lamb before the foundation of the world, and he put your name on the Lamb's book of life.
Kubudikidza nekufano ziva, Mwari asina mugano, aiziva zvinhu zvose, akaona gwayana, uye akauraya gwayana, nyika isati yavambwa. Akaisa zita rako mubhuku roupenyu regwayana.
And he seen the deceitfulness of Satan, what he would do, so he put your name on there.
Akaona unyengeri wa Satani, izo zvaaizoita, nekudaro akaisa zita rako imomo.
And he said that the Antichrist would be so religious, so good,
yes,
such a fine fellow,
yes,
such a smart man,
yes,
such a religious man, that he would deceive the very elected,
yes,
if it was possible.
Uye akati Antikristo aizova anofarira zvekunamata zvakanyanya, akanaka kwazo, muchinda akanaka chaizvo, murume akangwara kwazo, murume anofarira zvekunamata, zvokuti aizonyengera vasanangurwa chaivo dai zvaikwanisika.
But it isn't impossible, because your names were foreordained before the foundation of the world. By election,
amen,
he chose them, and by predestination, they know where they are going.
Yes. Amen.
There you are.
Asi chinhu chisinga kwanisike, nokuti mazita awo akafano gadzwa, nyika isati yavambwa, kubudikidza nekusanangura, akavasarudza, uye nekufano temera, vanoziva kwavari kuenda. Hezo kaizo.
Now, who could doubt that? That's what Paul said. That's Paul's scripture. That's Paul's writing. That's what he taught his church. The church, positionally, before the foundation of the world.
Zvino ndiani angapoka neizvozvo? Ndizvo zvakataurwa naPauro. Ndiro gwaro raPauro. Ndizvo zvakanyorwa naPauro. Ndizvo zvaakadzidzisa chechi yake. Iyo chechi panzvimbo nyika isati yavambwa.
When God in his labor pain was bringing forth you, knowing what you would do, he positionally placed you into his own body.
Amen.
To be a housewife, to be a farmer, to be a preacher, to be a prophet, to be this or to be that. He placed you positionally.
Apo Mwari, mumarwadzo ake ekubereka, aibereka iwe, achiziva zvawaizoita, akakuisa panzvimbo, mumutumbi wake omene, kuti uwe mudzimai wepamba, uwe murimi, uwe muparidzi, uwe muprofita, uwe izvi kana kuve izvo, akakuisa panzvimbo.
Then, when we have come from the garlic lands of Egypt through sanctification and baptized into the promised land, for the promise of God is the Holy Ghost.
Zvino apo tinenge tabva kunyika dzegariki dzeIjipita kubudikidza nekucheneswa, uye tobhabhatidzwa munyika yevimbiso, nokuti vimbiso yaMwari ndiwo mweya mutsvene.
Amen.
Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption.
Amen.
Ephesians 4:30 yakati, usachemedze mweya mutsvene waMwari, uyo wawakasimbiswa nawo kusvikira zuva rekudzikinurwa kwako.
Then God, having predestinated the church, he said, in all the peoples there will be millions times millions that will walk very religious and be deceived.
Zvino Mwari ndokunge afano temera chechi akati zvino vanhu vose pachava nema miriyoni vachafamba vari vana mati chaizvo uye vonge vakanyengerwa.
The only ones that will not be deceived will be those that have come over into the promised land, who before the foundation of the world had their names put on the Lamb's book of life and come over into the promised land and enjoying it.
Avo chete vasingazonyengerwa vachazova avo vakayambukira munyika yevimbiso. Avo nyika isati yavambwa vakaiswa mazita avo mubhuku reupenyu regwayana nokuyambukira munyika yevimbiso uye vari kufadzwa nayo.
Many people are afraid you're going to act funny. Many people are afraid the Holy Ghost will make you do something you'll be ashamed of people.
Vanhu vazhinji vanotya kuti unozozvibata nenzira inosekesa. Vanhu vazhinji vanotya kuti Mweya Mutsvene unozokuita kuti uite chimwe chinhu chauno unozonyara nacho pavanhu.
Many people are afraid they'll cry and their sweetheart will see him crying. Our mama or your neighbor or your boss will see you.
Vanhu vazhinji vanotya kuti vanozochema uye mudiwa wavo anozovaona vachichema kana amai kana muvakidzani wako kana mukuru wako wekubasa anozokuona.
Let me tell you about a man one time for closing. That was a man named David. And when the ark of God had been down in the Philistine land and had come across pulled by ark, old oxes are pulling them.
Regai ndikuudzei pamusoro pemumwe murume imwe nguva ndisati ndavhara. Paiva nemurume ainzi Dhavhidhi, uye apo areka yaMwari yakambenge iri zasi kunyika yevaFiristia. Zvino vakauya ichidhonzwa neareka, nzombe yakare yaiva zuva.
When David saw that ark coming, he had a little gown on him. He ran out there and kicked his feet in the air and jumped around and screamed and jumped and danced and jumped and danced. And him the king of Israel.
Zvino Dhavhidhi paakaona areka ichiuya, aiva nekahanzu kaduku kaaiva akapfeka, akamhanya kunze uko, akakavira makumbo ake mumhepo, akasvetuka-svetuka, akashevedzera nekusvetuka uye akatamba, akasvetuka, akatamba. Zvino iye ari mambo weIsraeri.
And his wife looked out of a window and saw him acting so strange, she despised him. Why, she must have said the idiot. Look at him out there the way he's acting, throwing his feet up in the air and jumping around and acting like that. Why, he must be crazy.
Zvino mudzimai wake akatarisa kunze napawindo ndokumuona achizvibata nenzira isinganzwisisike. Akamuzvidza. Handiti mudzimai anofanira kunge akati, zibenzi, mutarisei kunze uko nzira yaari kuzvibata nayo, achiganda makumbo ake mudenga achisvetuka-svetuka nekuzvibata nenzira yakadaro. Naye anofanira kunge ava kupenga.
And that night when she came in, she said in words like this, why, you've embarrassed me. Why, you the king, my husband, out there doing like that, acting like that.
Usiku ihwohwo paakapinda mumba, mudzimai akati nemashoko akaita seaya, nai, wandinyadzisa. Sei, imi, mambo, murume wangu, kunze uku, muchiita saizvozvo, muchizvibata saizvozvo.
David said, tomorrow I'll do better than that. Yes, sir. He said, don't you know I was dancing unto the Lord?
Dhavhidhi akati, mangwana ndichaita zviri nani kudarika izvozvo, hongu changamire. Akati, hauzivi here kuti ndanga ndiri kutambira Ishe?
He crossed over. He was in the land of the promise. He had lost all self-styles and muck of the world. He was so happy to know that the ark was coming into his own city.
Akayambuka. Ainge ari munyika yevimbiso. Ainge arasa mazvibatiro ake ose nemarara enyika. Akafara zvikuru kuziva kuti areka yaiuya muguta rake.
No, I'll tell you, some people's afraid to receive the Holy Ghost, afraid that they might speak with tongues. They're afraid that somebody would say, now he's one of them tongues guys.
Uye, oh, ndinokuudzai, vamwe vanhu vanotya kugamuchira Mweya Mutsvene. Vanotya kuti vanozotaura nendimi. Vanotya kuti mumwe munhu anozoti, zvino ndiye mumwe weaya machinda endimi.
They're afraid to come to the church to be baptized in the name of Jesus Christ because they're ashamed of it. Oh.
vanotya kuuya kuchechi vobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu nekuti vanonyara nawo. Oh.
Somebody said I'd have to recall my tapes because I preached it, been baptized in the name of Jesus Christ. I ain't recalling them, I'm making more.
Amen.
That's
Amen.
Right.
Amen.
Making more.
Mumwe munhu akati ndinofanira kudzosa matape angu nokuti ndakange ndaparidza zvokubhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu. Handisi kuzovadzosa, ndiri kutogadzira mamwe. Ndizvo chaizvo zvokuti kutogadzira mamwe.
That is the Bible. If they don't like what we did yesterday, just watch what we're going to do tomorrow. That's the thing to do. Just keep on going. There's no end to it because it is of the Lord. It's God.
Ndiro Bhaibheri. Kana vasingari zvatakaita nezuro, ingotarisa zvatichaita mangwana. Ndicho chinhu chekuita, munoona. Ingoramba uchienda mberi. Hakuna magumo kwazviri. Nekuti ndezvashe. Ndimwari.
You know what God did? God looked down out of the heaven and said, David, you are a man after my own heart.
Amen.
Munoziva zvakaitwa naMwari. Mwari akatarisa pasi kubva kudenga. Akati, David, uri murume wepamoyo pangu ini.
David wasn't ashamed. He was a servant of the Lord. He loved the Lord. And he was so happy, so overjoyed, though he didn't think about human prestige.
David haana kunyara. Aiva muranda washe. Aida ishe. Uye akafara zvikuru. Akava nemufaro unofachukira zvakanyanya. Kusvikira haana kufunga pamusoro pekuremekedzwa nemunhu.
You see, as I said in my sermon this morning, we are so much afraid that we want a Saul to teach us. We want a Saul from some seminary to tell us how we must do our religion and how we must do it.
Munoona. Sezva ndataura mumharidzo yangu nhasi mangwanani. Tinotya zvakanyanya kusvikira tava kuda Sauro kuti atidzidzise. Tinoda Sauro wakabva kune imwewo seminari kuti atiudze kuti tinofanira kuita sei kunamata kwedu uye kuti tinokufambisa sei.
That is on the other side of the Jordan.
Amen.
This side the Holy Spirit
leads.
Over here you're out of that muck. Over here you don't care what they think.
Izvi zviri kune rimwe divi reJorodhani. Divi rino, mweya mutsvene unotungamira. Kuno uku, uri kunze kwetsvina iyoyo. Kuno uku, hauna hanya nezvavanofunga.
Over here you're dead and your life is hid in Christ and sealed by the Holy Ghost.
Amen.
You don't care. You're living in Canaan. You can stand good corn. You're a new creature in Christ Jesus. You're bound for the promised land.
Huno uku wakafa, uye upenyu wako wakavanzwa muna Kristu kubudikiza, uye wakasimbiswa nomweya mutsvene. Hauite hanya, uri kurarama muKenani, unowirirana nechibage chakanaka, uri chisikwa chitsva muna Kristu Jesu, wakananga kunyika yevimbiso.
I remember standing yonder, Brother Collins, some 30 years ago, when this church wasn't built yet, there was a little tent meeting sitting here on the corner, my first meeting.
Dinoye uka ndaka mira miri uko, Hama Collins, makore angaite makumi matatu apfura, apo church ino yainge isati yavakwa. Waiwe musangano mukatende kadiki kakaiswa pano pakona, musangano wangu wekutanga.
Us preaching this same gospel, same thing, the unsearchable riches of Christ, water baptism in the name of Jesus Christ, believing every word to be the truth, baptism of the Holy Ghost, divine healing, the powers of God, just like I preach it now. Never varied one inch from any of it.
Ndai paridza vhangeri rimwe chete irori, chinhu chimwe chete. Iyo pfuma ya Kristu isinga tsvakiki. Rubhabhatidzo rwemumvura muzita raJesu Kristu. Ndichitenda shoko rese kuve chokwadi. Rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Kupodza kwaMwari. Masimba aMwari. Sezvandinongori paridza iye zvino. Handina kumbobva kana inji imwe chete kubva pane chimwe charo.
God reveal more of it to me, so as he reveals it, I just keep bringing it on. He never takes away from what has been. He just keeps adding more onto it.
Mwari akatozo zarura zvakawanda zvaro kwandiri. Zvino sezvo anenge achiri zarura, ndinongoramba ndichiri unza. Hafe akatapudza kubva pane zvanga zviripo, anongoramba achiwedzera zvimwe pariri.
I stood down there when about 500 people stood on the banks, singing on Jordan's stormy banks, I stand and cast the wishful eye to Canaan's fair and happy land where my possessions lie.
Ndakamira zasi uko apo vanhu vanenge mazana mashanu vakamira kumahombe kombe vachiimba pamahombe kombe eJorodhani pane dutu ndimire uye ndokanda ziso rinoshuvira kunyika yeKenani yakanaka ine mufaro uko kune nhaka yangu.
When shall I reach that healthful shore and be forever blessed? When shall I reach and be my father's and forever rest?
Ndichasvika rini kumahombe kombe ane hutano uye ndigoropafadzwa narini? Ndichasvika rini ndozovana baba vangu ndozozorora nokusingaperi?
When they begin to sing that, I was taking a boy out into the river to baptize him out there into the name of the Lord Jesus.
Ipapo pavakatanga kuimba izvozvo, ndainge ndichitora mumwe mukomana ndichipinda naye murwizi kuti ndimubhabhatidze imomo muzita raIshe Jesu.
I said, Heavenly Fathers, I bring this boy to you upon his confession, just a boy myself. Got the pictures of it at home. I said, when I baptize him with water, Lord, upon his confession, in the name of Jesus Christ, the Son of God, you fill him with the Holy Ghost.
Ndikati, Baba vokudenga, ndichiunza mukomana uyu kwamuri pakureurura kwake. Ini ndaingovawo mukomana pachangu. Ndine mifananidzo yacho kumba. Ndikati, apo pandinomubhabhatidza nemvura, Ishe pakureurura kwake, muzita raJesu Kristo, mwanakomana waMwari, mumuzadze nemweya mutsvene.
About that time something let out a whirl and here it come whirling down. The bright morning star stood there.
Zvino nenguva saiyoyo, chimwe chinhu chakavhuvhuta. Zvino heino ndokudzika ichitenderera. Iyo nyeredzi yamamba kwedza inopenya ndokumira ipapo.
There stood that light that you see right there on the picture. There it stood, it went around the world, way up in Canada and around. Instead of mystic light appears over a local Baptist minister while he's baptizing.
Ipapo pakamira chiedza chiya chamunoona ipo pano chiri pamufananidzo. Hecho chakamira ipapo. Zvakafamba ndokutenderedza pasi rose. Ndokukwira kumusoro kuCanada nekwakapoteredza vakati chiedza chisinganzwisisike chaonekwa pamusoro pemushumiri wechibhaptisti wemunharaunda apo aibhabhatidza.
A few days ago when Dr. Lamza come to me and never know nothing about that and brought me a picture which brothers got it there with him now. If you got that picture, if you got the Bible with you laying there, it's in your book. All right?
Mazuva mashoma apfuura apo chiremba Lamza vakauya kwandiri. Vasina kumbobvira vaziva chinhu pamusoro pazvo vakandiunzira mufananidzo uye une hama ipo pavari iko zvino. Mune mufananidzo uye here? Mune Bhaibheri racho pamuri here? Riri ipapo une mubhuku renyu here? Zvakanaka.
There was a picture of the old ancient Hebrew sign of God, just exactly that existed in the days of Job before the Bible was ever wrote.
Ipapo paiva nemufananidzo wechiratidzo chekare kare chamwari chechiHebheru chaicho chaicho icho chaivepo mumazuva aJobho Bhaibheri risati ratombonyorwa.
God in his three attributes, not three gods, one God in three attributes, Father, Son, and Holy Spirit, three offices that God worked into, not three gods, three attributes, and there it was.
Mwari ari muhunhu hwake hutatu, kwete vana mwari vatatu. Mwari mumwe chete muhunhu hutatu. Baba, mwanakomana nemweya mutsvene. Ofisi nhatu idzo mwari akashanda madziri. Kwete vana mwari vatatu, asi hunhu hutatu. Zvino hapo pazvaiva.
That great man, Dr. Lamza, the translation of the Lamza Bible, when he said that morning, when I told him that, I said, what's that sign? He said, that's God's ancient sign in the Hebrew. God, one God in three attributes.
Apo murume uya anoremekedzwa chiremba Lamza, kududzirwa kweBhaibheri ravaLamza, apo vakataura mangwanani aye, pandakavaudza izvozvo, ndakati,
ndakati chiratidzo icho chii? Vakati ndicho chiratidzo chamwari chekare kare muchebheru. Mwari mumwe chete muhunu hutatu.
I said, such as Father, Son, and the Holy Ghost. He stopped and he set his cup of coffee down. He looked at me. Gene, I believe you was there. Leo. Said, do you believe that? I said, with all my heart.
Ndikati, sezvakaita baba mwanakomana nomweya mutsvene. Ivo vakamira ndokugadzika kapu yavo yekofi pasi. Vakanditarisa. Gene, ndinotenda wakange uripo. Leo. Vakati, unotenda izvozvo here? Ndikati, nemoyo wangu wose.
He said, last night, standing in your meeting, Brother Branham, I seen that discernment. I've never seen it before in America, in my land.
Vakati, usiku wapfuura, ndakamira mumusangano wenyu, Hama Branham, ndakaona kunzvera kuya, handisati ndambozviona muno muAmerica munyika yangu.
He said, these American people don't even know the Bible. Only thing they know is a denomination. They don't even know where they're standing. Said they don't know nothing.
Vakati, vanhu ava vemuAmerica havatombozivi Bhaibheri. Chinhu chega chavanoziva isangano ravo. Havatombozivi pavakamira. Vakati, havana chavanomboziva.
He said, but when I stood there last night, I said, now, Brother Gene, I say this with reverence and love and such. He said, I said, that must be a prophet.
Vakati, asi pandaka mira ipapo usiku wapfuura. Vakati, ine ndakati, zvino hama Gene, ndiri kungozvitaura izvi nekuremekedza, nerudo, nezvakadaro. Ivo vakati, ndakati, uyu anofanira kuva muprofita.
But when I see that you believe that Father, Son, and Holy Ghost was no three gods, it was attributes, then I know that you are a prophet of God, or it wouldn't be revealed to you like that. He said, that's a perfect sign.
Asi pandinoona kuti unotenda kuti baba mwanakomana nemweya mutsvene havasi vana mwari vatatu, waiva hunhu, ipapo ndaziva kuti uri muprofita wamwari, kana kuti hazvaizozarurwa kwauri nenzira iyoyo. Vakati, ichocho chiratidzo chakakwana.
Said, you're not oneness. I said, no, sir. I am not the oneness. I believe in God being the Almighty God, and the three attributes are only three offices that the one God lived in.
Vakati, handisati ndakambo. Vakati, hausiwe oneness here. Ndikati, kwete changamire. Handisiwe oneness. Ndinotenda muna mwari ari mwari sama simba. Uye hunu utatu. Unongova mahofisi matatu ayo mwari mumwe chete akararama maari.
He said, bless your heart. He said, someday you'll pour your blood upon the earth for that. But said, prophets always die for their cause. And I said, so let it be if it pleases my Lord. The translation of the Lamb's the Bible.
Ivo vakati, mwoyo wako uropa fadzwe. Ivo vakati, rimwe zuva uchadurura ropa rako panyika nekuda kwaizvozvo. Asi vakati, vaprofita vanogarofira zvinangwa zvavo. Uye ndikati, ngazvive saizvozvo kana zvichifadza Ishe wangu. Kuturikirwa kweBhaibheri ravaLamza.
Oh, it is so true. How many times did I say to this church, as Samuel said before they chose Saul, before you go out and join some denomination now, and get yourself all tied up in some kind of a religion, why don't you let the Holy Spirit lead you?
Oh, icho kwadi chaicho. Kaka wanda zvakadini sekutaura kwandinoita kuchechi ino. Sekutaura kwakaita Samueri vasati vasarudza Sauro. Usati waenda kunze, uye wojoina rimwe sangano zvino, woita kuti unge wakazvisungirira mune imwewo mhando yechimwe chinamato. Wadini watendera mweya mutsvene kuti ukutungamire.
Why don't you take God for your leader?
Yes.
Let him bless you and forget about your denomination.
Yes.
Now, I'm not saying don't belong to any denomination of church. You belong to anyone you want to. That's up to you.
Ko wadini watora mwari semutungamiriri wako. Uye womutendera kuti akuropafadze. Wokanganwa pamusoro pesangano rako. Zvino handisi kutaura kuti usava nhengo yesangano rechechi. Iva nhengo kune chero ripi zvaro raunoda kuva. Zviri kwauri.
But I'm telling you, as an individual, you let the Holy Spirit lead you. You read the Bible, and what the Bible says do, you do it. God bless you.
Asi ndiri kukuudza sedunga munhu.
iwe tendera kuti mweya mutsvene akutungamirire. Iwe verenga Bhaibheri, uye zvataurwa neBhaibheri kuti uite, iwe zviite. Mwari akuropafadzei.
And I've waited a long time. I wonder if there's any here that want to come through the prayer line to be prayed for. If they are, would they raise their hands?
Zvino ndamirira kwenguva yakareba. Handizivi kana paine ani zvake pano anga achida kuuya mumutsetse wekunamatirwa kuti agonamatirwa. Kana varipo, vangasimudze maoko avo here. Panongova.
1, 2, 3. All right. You all come right up here and stand here then if you wish to at this time. And we'll have prayer. And then I don't want you to leave yet. I want to officially do something else here just before we close.
Nemumwe chete, vaviri, vatatu, zvakanaka. Imi mese uyai kumusoro kuno uye vomira pano kana muchida panguva ino uye tichava nemunamato. Zvino ticha handisi kuda kuti muende zvino, ndoda kuita chimwe chinhu chiri pamutemo pano tisati tavhara.
How many likes the study of the book of Galatians? Ephesians.
Yeah.
Now, Wednesday night we're going to go into the seal, and then on next Sunday morning we're going into the positionally placing the church.
Vangani vanofarira kunzverwa kwebhuku ravaGaratia. Oh, ndinoreva vaEfeso. Zvino usiku wechitatu tichapinda muchisimbiso. Uyeze pamangwanani yesvondo inotevera tichapinda mukugadzwa panzvimbo kwechechi.
Oh, if we'll probably get in on that on this coming Wednesday night to you people here in Jeff. Positionally placing the church where they belong.
Amen.
Each one.
Oh, kana pamwe tichapinda mazviri pausiku wechitatu chiri kuuya kune mivanhu vari muno muJeff kuiswa panzvimbo kwekereke pavanofanira kunge vari mumwe nemumwe.
How we're called by the adoption. God has adopted us unto the sons. We are sons by birth. Adopted and positionally placed by the Holy Spirit.
Kuti takadanwa sei nekugadzwa. Mwari akatigadza isu kuti tive vanakomana. Tiri vanakomana nekuberekwa. Takagadzwa uye ndokuiswa panzvimbo nemweya mutsvene.
Look, they were everyone Hebrews when they crossed the river. But Joshua divided the land and gave each one his land according to the utterance of his mother at the birth where the Holy Spirit told him.
Tarirai, vese vaiva veHebheru apo pavakayambuka rwizi, asi Joshua wakapatsanura nyika ndokupa mumwe nemumwe nyika yake maererano nekutaura kwaamai vake paakaberekwa kwavakaudzwa nemweya mutsvene.
Look at Jacob when he was dying, a prophet, blinded. Pulled his feet up into the bed. Said, come forth, you sons of Jacob. And I'll tell you where you'll be at the last day.
Tarirai kuna Jacobo. Apo akange awe kufa. Muprofita akapofomara. Akazuira makumbo ake mumubhedha. Akati huyai kuno imi vanakomana vaJacobo. Zvino ndichakuudzai uko kwamuchange muri nezuva rekupedzisira.
Oh, amen.
Oh.
Praise the Lord.
Oh, I know I may seem strange. The people may seem strange, but oh, if you only knew the assurance, the burning in the heart.
Kubwinya. Oh, ndinoziva ndinogona kuita sekunge ndisinganzwisisike. Vanhu vanogona kuita sekunge vasinganzwisisike. Asi oh, dai maingoziva iyo gutsikane kutsva kuri mumoyo.
Amen.
Come forth and I'll tell you where you'll be in the last days. And I can take that same scripture and take the map of where the Jews are sitting today and prove to you they're exactly on the same spot that Jacob said they'd be in the last days.
Uyai pano zvino ndichakuudzai pamuchange muri mumazuva ekupedzisira. Uye ndinogona kutora gwaro rimwe chete iroro. Zvino ndotora mepu apo pakagara maJudha nhasi uye ndokuratidzai zvizere kuti vari panzvimbo chaipo pakataurwa naJakobho kuti vachange vari muzuva rekupedzisira.
And they never did, there haven't been on that spot until they returned since May the 7th, 1946,
yeah,
the night the angel of the Lord appeared to me up there and said for this mission.
Uye havana kumbobvira vavepo ipapo, havana kumbobvira vave panzvimbo iyoyo, kusvikira vadzoka kubvira muna chivabvu, zuva rechinomwe, 1946. Usiku uho mutumwa waJehovha akazviratidza kwandiri kumusoro uko, uye akataura pamusoro pebasa iri.
Now I can show you that when they come back into the new land, they struck exactly the spots where Jacob said they would be setting, and there they are setting there today.
Glory to God.
Oh, my, oh, my. We're one day near home is all.
Uye ndinokwanisa kukuratidzai kuti pavakadzoka munyika itsvai, ivo vakaenda chaipo ipo panzvimbo dzakanzi naJakobho vaizogara. Ndipapo pavakagara nhasi. Oh, oh, ini zvangu, oh, ini zvangu. Taswedera kumusha nezuva rimwe. Ndizo zoga.
You dear people, you're sick or you wouldn't be standing there just to be standing. I'm your brother. I have a commission from God to pray for the sick.
Imi vanhu vanodikanwa, muri kurwara, nokuti hamungadai makamira ipapo nekuda kwekungomira. Ndiri hama yenyu. Ndine kutumwa kwakabva kuna Mwari kuti ndinamatire vanorwara.
Not as my as I have power to heal, I do not. But I have power of prayer. As I said this morning, David didn't have nothing but a little slingshot. But he said, I know what it'll do with the power of God on it.
Kwete serangu, sekunge ndine simba rekupodza, handina, asi ndine simba rekunamata. Sekutaura kwandaita mangwanani ano, David akanga asina chimwe chinhu, kusara kwekachimvi, asi yakati, ndinoziva zvakachaita nesimba raMwari riri pakare. Maona.
I only have a little prayer to offer for you, and my hands to lay on you, but I know what faith in God will do. It's done for others, it'll do for you. You believe that now as you step right up, it's a little closer to the place.
Ndingori nekamunamato kadiki kekupa kuitira imi, uye nemaoko angu ekuisa pamusoro penyu, asi ndinoziva kuti kutenda muna Mwari kunoitei. Kwakamboitira vamwe, kuchaitirawo imi. Imi zvitendei iko zvino muchikwira pano, muchiswedera pedyo zvishoma nepanzvimbo.
Now I wanted to make this so efficient if I wouldn't ask my brother to come here and anoint him with all. What do you do that for me?
Yes, sir.
I'll ask the church if you'll bow in prayer.
Zvino ndiri kufunga kuti ndiite kuti zvinyatsoshanda zvakakwana kuti ndidane hama yangu kuti iuye pano ivazodze nemafuta mungadaro here hama Neville. Ndichakumbira church kuti mukotame mumunamato.
I remember last week when I was so sick with that old cast iron, I would just to give anything if somebody would have come by and laid hands on me. If I could have had somebody come by that God had blessed and helped, I would so appreciate it.
Zino, munorangarira svondo rapfuura, apo ndakarwariswa zvakanyanya nemafuta epfuta. Ndingadai ndakapa chero chinhu hacho, dai kuri kuti mumwe munhu akauya oisa maoko pandiri. Dai ndakakwanisa kuti mumwe munhu auyepo, uye akaropafadzwa nokubatsirwa naMwari, ndaizozvikoshesa zvakanyanya.
You all feel to now like I did then. You feel now you want me to do just like I want somebody to do for me then.
Mose muri kunzwa iye zvino sezvandakanzwa ipapo. Muri kunzwa zvino kuti ndiite sezvandaingodawo kuti mumwe munhu andiitire ipapo.
God forbid I ever shirk the job. Let me always, where I'm tired, where I'm weary, where I can hardly move one foot from the other, let me go. Because I'm going to meet every one of you again over in that land over there.
Mwari asatendere kuti ndisatombobvira ndanzvenga basa. Ndiregei nguva dzose kunyangwe ndakaneta apo pandakarukutika apo ndinenge ndisingatombokwanise kufambisa tsoka kubva pane imwe. Ndiregei ndiende nokuti ndichanosangana nemumwe nemumwe wenyu zvakare uko munyika iyo iri mhiri uko.
Then you old women, older man, broken down, hair gray and falling away and falling to pieces like a rose that's opened up its little bud, shut off its petals, dropping away. You're just coming to pieces, aren't you? That's right.
Zvino imi madzimai echikuru, varume vati kwegurei, utano hauchisina kuita zvakanaka, machena bvudzi uye richidona, mave kuva zvimedu zvimedu seruva rerozi, razarura ruva raro diki, rodonedza mashizha aro, uye ave kudona, mave kungosvika pakutanhauka tanhauka. Hamusi kudaro here? Ndizvo chaizvo.
Just, and the only thing you want to stay together for is to shine for the glory of God.
Bedzi, uye chinhu choga chauri kuda kuti ugare wakabatana ndechekuti ugopenya kuitira mbiri yaMwari.
So when the enemy has grabbed you now and run out, I'm coming with the slingshot of God, with the faith, with the gift that God gave me.
Saka kana muvengi akubata zvino otiza, ndiri kuuya nechimvii chaMwari nekutenda. Nechipo chandakapiwa naMwari.
Here's what I said so that you'll understand it. I said if Peter would just come in or some of them, don't say that, you don't have to pray for me.
Izvi ndizvo zvandataura kuti mugozvinzwisisa. Ndati dai Petro aingopinda muno kana vamwe vavo. Musataure izvozvo, hamufanirwe kuti mundinamatire.
Just come in like this and say, like to this woman, say, are you sister Thornjo? What's your name? Sister Harry? Say, you're Sister Harry. You're a believer, Sister Harry. You believe, you are a believer. And you see, you have rights to all the redemptive blessings.
Ongo uya se izi, zvino oti, sekumudzimai uyu, oti, ndimi hanzadzi ningi ningi here? Zita renyu ndiani. Hanzadzi Howard, ndoti, muri hanzadzi Howard, muri mutendi here hanzadzi Howard. Imi munotenda, muri mutendi. Zvino muri kuona, mune kodzero kune maropafadzo ese erudzikinuro.
And I said, Sister Howard, everything will be all right. And walk away. Oh, wow. I said, I would scream, I would shout. I would say, Lord, it's just got to be. It's just got to be.
Zvino ndaizoti, hanzvadzi Howard, zvinhu zvose zvichava zvakanaka. Uye, ndobva ndaenda. Oh, sei. Ndikati, ndaizo jamba tata, ndaizo danidzira, ndozoti ishe, zvinotofanira kuti zvive saizvozvo, zvinotofanira kuti zvive saizvozvo.
I thought, what people think that's me? I can't pray for them. So that's what, you see what I mean?
Uye ndakafunga, saka vanhu vanofunga zvimwe chetezvo, apo pandinouya kuzowanamatira. Zvino, ndizvo zvazviri, munoona zvandiri kureva here?
And I stood a lot of times and took people and say, oh, precious sister, will you believe it? Oh, will you believe it, Lord? Oh, God, make them believe it. Have them to believe it. Oh, please, will you accept it now? That's not it. I passed from that.
Amen.
I passed away from that.
Uye ndakamira nguva dzakawanda ndikatora vanhu ndobva ndati, oh, hanzvadzi inokosha, mungazvitende here? Oh, mungazvitende here? Ishe, oh, Mwari, waitei kuti vazvitende, waitei kuti vazvitende, oh, ndapota, mungazvigamuchira here zvino? Handizvo izvozvo. Ndakatodarika kubva kune izvozvo. Ndakatobva pazviri.
I say this, Sister Harry, you believe her? Yes, I am. All right, Sister Harry, if you're a believer, you're heir to everything that God has.
Ndave kungotaura izvi. Hanzvadzi Howard, muri mutendi here? Hongu ndiri mutendi. Zvakanaka hanzvadzi Howard. Kana muri mutendi, muri mudyi wenhaka kune zvese zvina Mwari.
And just take her hand. See, I believe that. I contact Sister Howard by laying my hands upon her. Jesus never said, pray for him. He said, just lay your hands on her.
That's right. Amen.
That's it. And she gets healed. She said, everything will be all right, Sister Howard. And you go home and you go. God bless you.
Zvino ndongotora ruoko rwavo. Munoona, ndinozvitenda izvozvo. Ndinobatana nehanzvadzi Howard nekuisa maoko angu pamusoro pavo. Jesu haana kumbobvira ati vanamatire. Wakati, vongoisa maoko avo pamusoro pavo. Ndizvozvo. Ipapo, vanobva vapora. Vanogona kuti, zvinhu zvese zvichanaka hanzvadzi Howard. Zvino munokwanisa kuenda kumba uye munopora. Mwari akuropafadzei.
Your sister, Sister Andrew, you are a believer, aren't you?
You're an heir to everything you have.
Amen.
God be with you, Sister Hampton. You go home and be well now. Jesus Christ will heal you.
Amen.
Muri Anzazi. Hanzadzi Hampton, muri mutende hamusi here. Muri mudyi wenhaka kune zvese zvaakapa. Mwari ave nemi Hanzadzi Hampton. Imi chiendai kumba mugopodzwa zvino. Jesu Kristu achakupodzai.
Your sister, you're the woman you pray for at the hospital. You're a believer in Sister Saul. Heir to all the events. Sister Saul, may you receive what you asked for. You well. God will bring it to you.
Muri Hanzadzi Slaughter. Ndimi uyo wataka namatira kuchipatara. Muri mutendi na izozo, Hanzadzi Slaughter. Mujgiwe naka kune zose zatino kumbira. Hanzadzi Slaughter. Dai magamuchira izozo. Ama kumbira mugo podzwa. Mwari acha zipa kwa muri.
Amen.
Praise the Lord.
Lord.
God will give you.
Hallelujah.
May the Lord God give you exactly what you ask.
Amen. Jesus. Ama Jean, munotenda kuti Mwari achakupa here? Uye dai ishe Mwari akupa Jean chaizo zvawakumbira.
Hallelujah.
Is our God.
You are a believer, sister. I know you. This is your husband. He's the one I prayed for on the phone that day. I always remember that.
Ndinokuzivai. Muri mutendi Hanzadzi. Ndinokuzivai. Uyu murume wenyu ari apo. Ndiye wandakanamatira parunare zuva riya. Ndinogara ndichizvirangarira izvozvo.
Amen.
Go to the meeting and tell us to come to the meeting and the Lord will give you and send you to the meeting.
Amen.
Akatadza kuenda kumusangano kutausa. Akauya kumusangano uye ishi akamupodza akamutumira kumusangano.
The proxy you stand for someone else. What a Christian thing it is, sister. See, he was in proxy, so he stood for all.
Mukumiririra makamiririra mumwe womunhu. Chinu chechi Kristu chakadini Hanzadzi, maona. Akati miririra oza kare. Akati miririra tose.
Your believer have a right to everything that God promised.
Yes.
As his servant. And by the name of Jesus Christ, I give you what you ask.
Muri mutendi. Uye mune kodzero kune zvese zvakavimbiswa naMwari. Ndiri muranda wake. Uye nezita ra Jesu Kristu. Ndino kupai zvamakumbira.
Amen. Amen.
Huyai Hamaneo, Mwari akuropafadzei, anga akanyanyisa kunaka kwa muri. Muri mutendi, ndinoziva muri mutendi. Ndinotenda kuti Mwari achakupa zvese zvamunokumbira nekuti muri mutendi.
There's this service to you, my brother. In the name of Jesus Christ, I give you the desire of your heart. And you
Lord.
Go and receive.
Amen.
Uye semuranda wake kwa muri ama yangu. Nemuzita ra Jesu Kristu, ndinokupai chishuo chemoyo wenyu. Endai muno chigamchira. Mwari akuropa fadzei.
Sister Bruce, I know you. The little nurse who's at my back knew you. She's from down there in the Motel J. J. Queen J or something like that. You stand for others. Watch your desire for the from the Father. For yourself tonight.
Hanzadzi Bruce, ndino kuzivai. Kamukotika diki kaikwiza msana wangu kaikuzivai. Ano vaza suu kwa pejiko ni Motel JJ, Twin J kana shumwe zakadaro. Muchame ririra vamwe. Uye chishuo chenyu ndechei usiku huno, chamuru kudaku na baba venyu. Ndechenyu usiku huno.
Then the enemy has jerked you beyond the doctor's reach.
Amen.
But I'm coming after you. For the slingshot. And in the name of Jesus Christ, I direct the slingshot, the arrow,
Thank you, Lord.
Bring you back to God. Give that to me through Jesus Christ's name.
Zvino muvengi akukandirai kusingasvikike navana chiremba. Asi ndiri kukuteverai nechimvii uye muzita raJesu Kristo ndinonangisa museve wechimvii padombo rapinda muitsvo dziri muchinhano chokuvharika. Uchakudzosai kuna Mwari kuimba yake. Takukumbirai imi kubudikidza nezita raJesu Kristo. Amen.
Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Do you believe it? You're hurting you in your side, low and on your left side. Do you believe that God will give it to you, sir?
Yeah.
And it's His servant.
Ndimi baba ve murume uyu here, changamire. Muri mutendi here. Kutsemuka kwemudumbu kuri parutivi penyu zasi. Uye nekurutivi rwenyu rwekuruboshwe. Munotenda here kuti Mwari achakupai changamire. Uye semuranda wake.
Lord, this hand perhaps has done a many hard day's work.
Yes.
Come here for a purpose, something to do. Give it the desire of his heart, Father, as I pray in Jesus' name that you will. Amen.
Ishe. Ruoko uru zvichida rwakaita mabasa epazuva akawanda akaomarara. Vauya pano nechinangwa. Vane chimwe chinhu chekuita. Chipei chishuo chemoyo wavo baba. Ndichinamata muzita raJesu kuti mugodaro. Amen.
Ema.
Go down. That hurting will stop you. I'm hurting down there and you'll be alright. God bless you.
Ema.
Musapokane. Kutsemuka ikoko kuchamira kuti musarwadziwe pazasi yapo. Uye muchapora. Mwari akuropafadzei.
You are a believer.
You
are
a
believer. And you're heir to all these blessings.
I know. And I believe. I believe in your prayers, Brother Branham. I believe that God will heal me. I believe that He answers your prayers.
Thank you.
Uri mutendi, hausi here? Uri mutendi. Uye uri mudyi wenhaka kumaropafadzo ese aya. Ndinokutendai.
Father, I bring this my sister into the line of
thank you.
Into the center of the tower. And I'll bring her back to you from the enemy's clutch in the name of Jesus Christ. Amen. That's just the way it will be.
Baba, ndinounza ii hanzadzi yangu mumutsetse wekupfura pakati pechiri kupfurwa chacho. Uye ndinowadzosa kwamuri kubva mukubatwa nemuvengi muzita raJesu Kristu. Amen. Ndiyo inongova nzira yazvichave.
One operation. Oh Lord, as this young woman stands here yet in the bloom of
youth,
I pray for her. And a loan that would have to be taken out and should stoop the rest of her life.
Kuviwa bapo. Oh, Ishe, apo mudzimai wechidiki uyu akamira pano, achiri mukubwinya kwehumandara. Ndinomunamatira, uye bapo rinofanira kubviswa. Anozokombama kweupenyu hwake wese.
You are our Father.
Amen.
And I'm in the fire of prayer right at her. Lord, right straight to that moment.
Jesus.
I send this prayer in the name of Jesus Christ. May it strike that woman.
Amen.
In the name of Jesus
Christ. Hallelujah.
Amen.
I believe it. Thank you, Jesus.
Muri baba vedu. Ndino nangisa kupfura nemunamato paari chaipo. Ishe. wakanyatso nanga kubapu iroro, ndino tumira munamata uyu muzita ra Jesu Kristo, dai warova bapu iroro, wova waripodza, ne muzita ra Jesu Kristo ndino zikumbira. Amen.
Back of your head drawn to you. You are a believer and an heir to all God's blessings. Sister Durden.
Thank you, Jesus.
Murray Anzazi Gibbs. Ndizo chaizo. Musoro wenyu wakatende uzika kubva kwandiri. Muri mutende uye mudyiwe nhaka kumaropafadzo amwari ese Hanzvadzi Gibbs.
Lord, I bring her to you with this little sling that you give me. As you give David a sling to watch his father's sheep. And if an enemy coming after the sheep, he wasn't afraid. Grab up that little sling and let glad your lions and bears.
Ishe, ndino waunza kwamuri. Nechimvi ichi chidiki chamakandipa. Sema piro amakaita Davidi chimvi. Kuti atarire waidza baba vake. Zvino kana muvengi akavinga wai. Akanga asingatye. Aibata chimvi chidiki ichocho. Otevera shumba nezvitsere. Uye aizodzosa wai.
Prayer of faith, you told me if I get the people to believe and be sincere, I'll bring Sister Dirt back tonight. I snatch her from the hands of the enemy. She's your sheep. I'll bring her back to the Father's
blood.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Uyu munamato wekutenda. Makandi udza kuti ndikaita kuti vanhu vatende uye ndova nokuperera. Ndino dzosa zvakare Hanzvadzi Gert usiku huno. Ndinova bvuta kubva mumaoko emuvengi, ivo igwai renyu. Ndinova dzosa mudanga rababa, muzita raJesu Kristu. Amen.
Sister Lone, I have a blessing. You're a believer, are you, Sister Lone? I heir to all the blessings. Then, Father God, I aim this prayer tonight as from the sling of God. For Sister Lone's high blood pressure.
Hanzvadzi Lone, BP yakakwira. Uye muri mutendi, muri here Hanzvadzi Lone. Mudyiwe nhaka kune maropafadzo ese. Zvino Mwari Baba, ndinonangisa munamato uno usiku huno, seuri kubva muchimvii chaMwari, kuitira BP yakakwira yaHanzvadzi Lone.
May the next time the physician takes the blood pressure. May he look at her and say, it's normal now. She'll know what it is. In the name of Jesus Christ, I give it to her.
Amen.
Dai nguva inotevera, apo chiremba vachatora BP yacho. Dai vakavatarisa voti, yave pakafanira zvino. Hanzvadzi ichaziva chazviita izvi. Muzita raJesu Kristu ndinozvipa kwavari. Amen.
Yes. I wish I had my banjo and I could offer prayer for you. I will for yours. I understand that.
Hongu, ndinoshuwa dai ndanga ndina baba vangu pano usiku huno. Ndaikwanisa kuvaisira munamato iko zvino. Ndichadaro kune venyuwo zvakare. Ndinonzwisisa.
Heavenly Father, the man that sired this boy, that is here on earth tonight because of him, and his own son desires that his father will be brought back. We outgunner in the world of sin, alcoholic.
Baba vekudenga. Murume akabereka mukomana uyu nokuti ari pano panyika usiku huno nepamusana pavo uye mwanakomana wavo chaiye ari kushuwa kuti baba vake vagodzoswa kunze uko munyika yechivi vakasungwa nedoro.
Oh Lord, I send this prayer with faith and strength with all that I can throw it.
Yeah.
This little pebble
Amen.
In the name of the Lord Jesus, I sling it at that devil that's got that hand caught in her.
Amen.
And he comes safely to the fold in Jesus' name. Amen.
Oh, Ishe. Ndinotumira munamato uyu nekutenda nesimba uye nezvose zvandinokwanisa kuukanda nazvo kadombo kadiki aka muzita raIshe Jesu ndinokakanda ndakananga kuna Diabolosi uye akaisa chinhu ichocho chakabata uko uye dai chabva uye dai vauya kudanga vakachengetedzwa muzita raJesu amen.
Thank you, Jesus.
You have a desire to receive. You want to come into the land where all the promises are.
Yes, Jesus.
Mune chishuo cheku gamchira. Munoda kuya munyika umo mune mbiso dzose.
Now, Lord, this boy is just across the river, camped on the other side, and Jordan is swelling. And there's no way for him to cross except you make a way like you did for Joshua.
Amen.
Or Israel.
Uye zvino Ishe, mukomana uyu anongori mhiri kwerwizi, ari mumusasa kune rimwe divi, uye Jorodhani rakazarisa, uye hapana nzira yekuti angayambuke kusara kwekunge imi magadzira nzira, sezvamakaitira Joshua neIsraeri.
Father, I am asking you as your servant, let our precious brother, oh God, let him enter into this promised land, this promise.
Uye baba, ndiri kukukumbirai semuranda wenyu, tenderai hama yedu inokosha. O Mwari, mutenderei kupinda munyika iyi yevimbiso, vimbiso iyi.
But on the other side, as I was carried the other night, may I have the privilege of grabbing the toy mall and saying, let other land saying, my precious brother, grant it, Lord, may he receive the promise of God, the Holy Ghost. Amen.
Kuti kune rimwe divi sekutakurwa kwandakaitwa umwe usiku huya daenda wana mukana wekumubata nesimba nekumumbundira mune imwe nyika iyoyo ndichiti hama yangu inokosha zvitenderei Ishe dai agamuchira vimbiso yamwari mweya mutsvene amen.
Thank you, Jesus.
O Lord, to this my gracious brother, this hand has been kind to me and has good things for me that untold out. He believes and has faith.
Oh, Ishe. Kune ii hama yangu ine nyasha. Uruoko uru, ruanga ruine mutsa kwandiri. Uye, ndokunditira zvinhu zvisinga taurike. Vano tenda. Uye vane kutenda.
And now, an enemy tries to grab this, my friend, sugar. And he thinks that he can grab this boy. But I come after him.
Yes, Lord.
I'm coming to bring back your own, Lord.
Yeah.
I'm slinging this rock with a zero faith. In the name of Jesus Christ, I strike that sugar down to your
head.
Bring back your own sheep to the fold, Father. In the name of Jesus. Amen.
Zino muvengi arikuedza kubata ii shamwari yangu, sugar. Uye arikufunga kuti anga bate mukomana uyu. Asi ndinomutevera. Ndiri kuuya kuti ndidzose ari wenyu Ishe. Ndichikanda dombo rino nekutenda. Kwa kanyatso nanga muzita ra Jesu Kristo ndinorova chirwere ichocho cheshuga. Hama yangu, dzosai wai yenyu kudanga baba muzita ra Jesu. Amen.
Amen. Blessing
Oh, Lord, our sister knows that this overweight is, so the doctor says, is a thing that kills. Each pound overweight takes a year off. To the insurance company. And she wants to live to the honor and praise of God.
Amen.
Oh, Ishe. Hanzadzi yedu inoziva kuti kuva nomuviri wakakurisa uyu sekutaurwa kwazvinoitwa nachiremba ndicho chinhu chinokuuraya. Paundi yoga yoga yawandisa pauremu inotapudza gore rimwe chete maererano nekarenda yeinsurance. Uye vanoda kurarama kuitira kuremekedzwa nekurumbidzwa kwaMwari.
It's just in your hand, and Sister Belle has been very faithful. And she's been kind and considered and
tried. Oh, amen. Bless her.
She's went through many deep trials.
Uye, hakuna chiremba anokwanisa kuzviita izvi, Mwari Baba. Zvinongori muruoko rwenyu. Uye, hanzadzi Belle vanga vakatendeka zvikuru. Uye, vanga vaine mutsa nehanya mumuyedzo vachipfuura nemairi. Vaka pfuura nemumiedzo yakadzama yakawanda.
I come far tonight, Lord. I come to meet that enemy, younger. I with all the accuracy that I can aim with.
Ndinovaendera usiku huno, Ishe. Ndinouya kuzosangana nemuvengi uyo ari uko. Ndinonangisa nekunanga kose kusingapotse kwandinokwanisa kunanga nako.
In the name of Jesus Christ, I hurl that home of faith at this enemy that's got her. May it scatter him and run him away from her. And she'll be able to be restored back to the shady green pasture.
Yes,
and
amen.
Still water through Jesus Christ. Amen. She'll be, Sister Belle, just going out.
Nemuzita raJesu Kristu ndinokanda dombo riya rekutenda pamuvengi uyu wavabata. Daira muparadza uye romudzingira kure navo. Zvino vanozokwanisa kudzoreredzwa zvakare kumafuro manyoro ane mumvuri nemvura dzakadzikama kuburikidza naJesu Kristu. Amen. Zvichava saizvozvo hanzvadzi Bell, musatombopokana. Hanzvadzi Spencer, zvirokwazvo ndinorangarira hanzvadzi. Ndinozvitenda izvozvo hanzvadzi Spencer. Amen. Amen. Mwari vakuropafadzei. Amen. Ndinonzwisisa vana venyu ndizvo chaizvo. Hongu amai. Hongu changamire. Ini. Hongu.
We are all acquainted with Sister Spencer and know that how her and Brother Jeff down through the rough weather's come down through the church.
Tose tinoziva nana hanzvadzi Spencer. Uye nokuziva kuti ivo nahama Jess vakagara sei vachipfuura nemune zvakaomarara. Asi vakauya nekuchurch pano.
When I cross over the other side, it won't be hollow along like this. It'll be young, whole. But Jess, if I just only say, you all know how, just across the little shadow. You go back to that lovely young girl again, but Jess to the young boy.
Kana ndayambukira rimwe divi, vanenge vasisafambe vachidzadzarika seizvi, vanenge vave vadiki. Oh, hama Jess, kana ndikango munoziva, uyezve imi mose munoziva kuti zvichava sei, kungori mhiri kwekadiki uko munodzokera kuva musikana mudiki uya akaisvonaka zvakare nahama Jess kuva mukomana mudiki. Mwari vakakuvimbisai.
Hello, I want to give you just a little teeny bit of teaching. It's your last one here. Because I know this year of the boy, Charlie, he was to be prayed for.
Zvino tarirai, ndinoda kungokupai kachidzidzo kadiki diki zvamuri imi vekupedzesera pano vandinoda kupa, nekuti ndinoziva kuti uyu mwanakomana wenyu mudiki Charlie munoda kuti anamatirwe here.
I want to say this one thing. Did you ever read in the scripture where the Bible said this? Paul told the Roman centurion, can you hear me all right? Told the Romans when he pulled his sword to kill himself up at Philippi when he was in jail. And the earthquake shut the jail in.
Ndinoda kutaura chinhu chimwe chete ichi. Makamboverenga here murugwaro apo Bhaibheri rakataura izvi? Pauro akaudza mukuru wezana muRoma. Muri kukwanisa kundinzwa zvakanaka here? Akaudza muRoma uya apo akazuva munondo wake kuti azviuraye uko kuFiripi. Apo aiva muJeri uye kudengenyeka kwenyika kwakazunguzira Jeri pasi.
He said, believe on the Lord Jesus Christ, and thy house shall be saved. Did you ever hear that? Thy and thy house.
Akati, tenda muna Ishe Jesu Kristo, uye yako, pamwene imba yako, muchaponeswa. Makambo zinzwa here izozo, yako iwe, ne imba yako.
Yes.
Now look, if you have faith enough for salvation for yourself, can't you also have faith enough for your house?
Amen.
God in someone will do.
Zvino tarisai, kana uchinge uine kutenda kwakakwana kweruponeso rwako, haukwanise here kuwane kutenda kwakakwana kuitira imba yako. Mwari neimwe nzira achazviita.
Lord, I pray for Sister Spencer and Brother Spencer tonight, that every child, them and their children, will all be in that glorious happy land there, where there will be no sickness or no old age, no sorrow or disappointment. And all this little life here will fade into a nightmare that's passed by.
Zvino Ishe, ndino namatira hanzvadzi Spencer nehama Spencer usiku huno, kuti mwana wese, ivo nevana vavo, kuti vese vazova munyika iyo inobwinya, ine mufaro, uko kune zenge kusina urwere kana kuchembera, kusina kusuwa kana zvigumbuso, uye upenyu huno hose hudiki pano huchazonyangadikira muhope dzakaipa dzinenge dzapfuura.
May they receive this, and may all of her children and her husband, all of her loved ones, and all that love her and all that she loves, may they be there with her. In Jesus' name.
Amen.
Dai vagamuchira izvi, uye dai vana vavo vese, uye nemurume wavo, vadikanwi vavo vese, nevose vanovada, neavo vese vavanoda. Dai vakaveko navo nemuzita raJesu. Amen. Mwari akuropafadzei. Makore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Sezviri kungoita nyika iri kuparara hanzvadzi Spencer. Zvakanaka, magadzirira kuenda kunozorora, munoona? Hongu amai.
Just keep your faith right in your sister. You'll cross over.
I'm going to die. I'll be home.
In Jesus' name.
Amen.
Praise God.
I want everything.
And just as sure as I stand here this way with you tonight, Sister Spencer, by His grace, I'll see you and Jess across the border here. Young and old. You all be running home, my brother, my brother. And I'll see you.
Hongu. Ingochengetai kutenda kwenyu kunyatsori maari, anzwadzi Spencer. Zvino muchazoyambukira mhiri. Uye akati, sezvazviri chokwadi sekumira kwandakaita pano nenzira ino nemi usiku huno, anzwadzi Spencer, nenyasha dzake, ndichakuonai imi naJess mhiri kwemuganhu uko. Muri vadiki, mune hutano. Mese muchange muchimhanya muchidanidzira kuti hama yangu, hama yangu, ndichakuonai.
Father God, this girl had a breakdown, and she's out of reach of this.
Amen.
Only trail of hinder. But I come for her tonight. I come to you, Father. I come asking you to direct the shop that I shall find. May it be a
Tsinga dzavo dzemanzwiro. Mwari baba, musikana uyu akabatwa nekusagadzikana, uyu hakwanise kubatsirwa nemushonga. Panongovana iye ega anodzivisa. Asi ndiri kumutevera usiku huno. Ndinouya kwamuri baba. Ndinouya ndichikukumbirai kuti munangise pakupfuura kwandinofanira. Kwandichapfuura, dai kwanyatsonangiswa chaipo ipo, zvinongedzo zvakanyatsonanga pamusana pake chaipo.
May this prayer in the name of Jesus Christ strike that nervousness and terror to pieces. Bring back this sheep of God's chastity. If this has to be
in dai munamato uno, muzita ra Jesu Kristo. Warowa kusagadzikana uku wokubvarura bvarura wodzosa gwai iri rekumafuro amwari. Amen. Zvino tongofanira kuva saizvozvo mudiwa.
God of heaven, grant that her six children that she desires to be saved. She's heard that testimony of Brother Dalton, his lovely daughters. She desires her six children, Father. May she have them. May they be heard in that land where they're safely protected and sheltered by the blood of Jesus Christ. Amen. May you have them, sister, my prayer.
Mwari wekudenga, zviitei kuti vana vavo vatanhatu vavari kushuvira kuti vaponeswe. Vakanzwa chapupu chiya chehama Dalton. Wanasikana vavo vanoyevedza. Vanoshuvira vana vavo vatanhatu baba. Dai vava navo. Dai vakasangana navo munyika iyo kusina usiku. Vakachengetedzeka nokuvharidzirwa neropa raJesu Kristu. Amen. Dai mava navo hanzvadzi ndiwo munamato wangu.
There's nothing hardly can help it. They give them a little stuff that are like a or something like an acetylene. It's a cortisone, they call it, and that kills you on them. It carries your blood, so.
Ndino kutendai. Hapana chinhu zvachose chingatongozvibatsira. Vanovapa tunhu tudiki tunotaridzika sekunge chimwe chinhu chakaita se acetamin. Cortisone vanoudaidza kudaro. Iwoyo unotokuuraya potse potse. Inoparadza ropa rako saizvozvo.
See that the arthritis is like the lion to grab the sheep and run away. Now what will a little slingshot do? There's a big roaring lion of a lamb. And he loves the lamb, so he's run off with the lamb. But David cut the slingshot and went
after him. Tarisa, unoona, arthritis yakaita seshumba yabata gwai ndokutiza. Zvino, kochi mvii chingaitei? Ini zvangu, pane shumba hombe iri kudzova ine gwayana uye inoda gwayana racho. Zvino yatiza negwayana, asi David akatora chimvii ndokuitevera.
Ema.
See, now watch. He has Thanatos. F-A-I-T-H. Himself.
J-E-S-U-S. The sling was in his hand. J-E-S-U-S.
Now.
He's a dead shot. Something has to happen. Let's go after that arthritis tonight. Father's prayer. May God give you.
Maona. Zino tarisai. Aiva nematombo mashanu. K-U-T-E-N-D-A. Iye pachake. M-U-N-E. Chimvi chake chaiva muruoko uru. J-E-S-U. Ano nyatso nanga. Chimwe chinu chino fanyira kuti chiitike. Ngati teverei arthritis iyi usiku uno. Nemunamato uyu. Dai Mwari azvipa kwamuri.
She wants to be back out
now. No, she didn't say.
You wanted to be back out. Thank you, sister. Not because of that's what it is, because if that was in the Bible for Father, Son, and Holy Ghost, I'd be there. I'd stay right with you, sister. I wouldn't want to be any different. I'm going to be responsible for that, you see. Now God said just the way God said it. Not to be different, but to be honest.
Wanoda kubhabhatidzwa muzita. Munoda kuti ivo vabhabhatidzwe. Maita yenyu anzvadzi. Kwete nekuda kwekuti ndiyo nzira. Zvakadaro nokuti zvinodai zvaiva zviri mubhaibheri zvekuti baba mwanakomana nomweya mutsvene ndaizozvitenda. Ndaizogara nazvo anzvadzi. Ini handaizoda kuva ndiri zvakasiyana. Ini ndaizoda zvimwe chetezo. Handaizotendera. Ini ndichava nemungava kwazviri munoona. Uye ndinofanira kuzvitaura nenzira chaiyo iro rinozvitaura. Kwete kuva ndakasiyana asi kuva ndakatendeka.
Now, Father, we come for her love.
Yes, Jesus.
She's got arthritis and here she wants her to be baptized in the name of the Lord Jesus. For that is the entrance. That's the open gate.
Zvino baba, tinouyira vadikanwa vavo, avo vane arthritis, uye pano, iyo vanoda kuti vagobhabhatidzwa muzita raIshe Jesu. Nokuti ndipo pekupinda napo, ndiro suo rakazaruka.
That's where Joshua opened up one path. They crossed over into the promised land. There wasn't two or three places opened up. It was just one.
Ipapo ndipo pakazarurwa naJoshua nzira imwe chete yaiyambukira kupinda munyika yevimbiso. Pakange pasina nzvimbo mbiri kana nhatu dzakazarurwa, paingova neimwe chete.
Peter on the day of Pentecost when the church was first inaugurated opened up a path that repent of one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Yes, amen.
Never did they vary from that same path. Each one crossed into the promised land.
Petro pazuva rePentecost apo church payakagadzwa kekutanga akazarura nzira akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu mungobhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristo. Havana kutombobvira vasiya vachibva munzira imwe chete iyoyo. Mumwe nemumwe akayambukira munyika yevimbiso.
Some of them were trying to get across way down and another ford. And Paul said to him, unto what was you baptized? Where are you trying to cross that? And they said, down here where John was.
Vamwe vavo vaiedza kuyambukira mhiri. Vari nechezasi nepane rimwewo zambuko. Zvino Paulo akati kwaari, makabhabhatidzwa norubhabhatidzo rupiko? Muri kuedza kuyambuka nepapi? Uye vakati, zasi kuno kwakatariswa naJohane.
He said, well, John only pointed to the time in the place. And then when they heard this, they were baptized at the right ford. And they went across.
Amen.
Akati, zvakanaka Johani akangonongedzera chete kunguva nekunzvimbo. Zvino ipapo pavakanzwa izvi, vakazobhabhatidzwa pazambuko chairo. Zvino vakayambukira mhiri, uye vakagamuchira muzambiringa wemweya mutsvene. Zvipei kune hanzvadzi yedu nevadikanwi vavo. Muzita raJesu Kristu. Amen.
Brother Lyon,
you need to fight to me.
Oh, I remember
if there were any people
There is one.
Yes.
So that division
is in for a while.
Is it over now?
Yes, it is.
God bless you. You're on the road to the promised land. We don't miss you.
Hama Lyle? Oh, Hama. Hongu, pava nenguwa refu. Hongu, ndinofara. Mwari akuropa fatei, muri munzira kuenda kunyika yevimbiso iko zvino. Pamwe ndichazvitaura izvozvo.
How many of you remember just before this ministry was confirmed to me and me being fishing with a man one day down to a river, a lake and...
Vangani vangatombora ngarira, nguva pfupi shumiro ino yave kuda kusimbiswa kwandiri. Uye, ndichiraura nemumwe murume rimwe zuva zasi kurwizi dziva hombe. Zvino,
I catch some little fishes and the Holy Spirit came up on me. There was a, this man is a Jehovah Witness. Was his brother's here somewhere, Danks Woods, he's in here somewhere, which is my neighbor. This is lying. And these people were Jehovah Witness.
Ndaibata tuhove tudiki. Zvino mweya mutsvene wakauya pandiri paiva ne murume uyu muJehovah Witness ndizvo zvaaiva mukoma wavo ari muno pane imwe nzvimbo Bankswood ari muno pane imwe nzvimbo anova muvakidzani wangu uyu ndi Lyle uye vanhu ava vaimbova maJehovah Witness.
And they said one day when we fished down there after this boy got converted, I told him there was something in his life, Mark, what taking place and all about it, which he just now told me, and he's just now got it out of his life. That's right, whatever it was. It's exactly right.
Wakati, rimwe zuva pataitaura zasi uko, mushure mekunge mukoma na uyu atendeuka, ndakamuudza kuti paiva nechimwe chinhu muupenyu hwake nezvakanga zvaitika nezvose pamusoro pazvo, izvo atongobva kundiudza zvino uye achangobva kuzvibudisa muupenyu hwake. Iko zvino, ndizvo chaizvo. Chero zvazvaiva, ndizvozvo chaizvo.
His father was the one that was a reader. Is that your reader? And he and his wife both was baptized. Jehovah's Witnesses in the name of Jesus Christ here in the pool. And this man was sitting by him, my brother.
Baba vake, ndivo vaiva muverengi. Baba vari pano here usiku uno Billy. Uye ivo nemudzimai wavo vese vaviri vakabhabhatidzwa kuva zvapupu muzita raJesu Kristo pano mudziva. Zvino murume uyu aiva akagara neni rimwe zuva.
Banks, where are you? Is he inside?
Right back in the corner.
Back in the corner, yes. And we were fishing.
Banks, uri kupi? Ari pano here usiku uno? Kumashure mukona, hongu. Zino takanga tichiraura.
And brother, my little boy had killed, and I thought he killed a kitten a few days before. That little old mother cat had a bunch of little kittens, and he picked it up and dropped it, and I thought, and I said, the Lord is going to raise a little life the day before. Is that right, Mom? Setting up in a cold. And I said, that's thus saith the Lord.
Zino, Hama, mukoma na wangu mdiki, ainge auraya. Ndakafunga kuti ainge auraya kamwana kekiti mazuva mashoma kumashure. Ivo mai vekiti ava vaiva nechitsama chetukiti tudiki. Zvino akakasimudza ndokukadonedza. Ndakafunga, ndakati, Ishe vachamutsa upenyu hwekanhu kadiki nezuro wacho. Ndizvo here Lyle? Takagara pachidziva chepamahome kombe erwizi. Zvino ndikati, izvanzi naJehovha.
And we fish all night. It caught nothing. The next morning, we were fishing back at a little cove for some bluegill, that small fish.
Uye takara ura usiku wese, uye apana chataka bata. Mangwana ni akatevera, taira ura ma bluegill, seri mukadziva kaduku kepama hombe kombe eruizi, iyoyo ihove diki.
And Brother Lyle had a big pole, and he let a little bluegill swallow it, the big hook he had, so when he pulled it out, the little string was all the way down the big hook in the little bluegill's belly.
Zino Hama Lyle vaiva nedanda hombe rekuraurisa. Vakaita kuti kabluegill kadiki kachimedze chiredzo chihombe chavaiva nacho. Kusvikira pavakachidhonzera kunze, katambo kadiki kainge kaenda zasi mukati icho chirezo chihombe mudumbu meka blue gill kadiki aka.
And when he pulled it out, he just had to pull the entrails and everything else out of the little blue gill. And I just pulled it all out because the big hook had got caught down and the fish is dead.
Zvino pavaka chidhonzera kunze, vakatozongozuva matumbu nezvimwe zvese kubuda muka blue gill kadiki aka kuti vachitore. Ndokungozvidhonzera zvose kunze, nokuti chiredzo chikuru ichi chainge chabatwa zasi mudumbu rehove iyi.
And when he did, he threw it out on the water and it just quivered 4 or 5 times and that was it because his entrails and gills was hanging out of his mouth. And he floated around there for about a half hour. Floated back up into the bushes.
Apo pavakadaro, vakakakandira pasi mumvura. Zvino kakagwina-gwina kangaite kana kana kashanu. Ndipo pakakafira nokuti matumbu ako nenyama dzemushaya zvainge zvakarembera nemumuromo mako. Kakayangarara kare ipapo kwenguva ingaite half an hour. Kakayangarara kachinopinda muzvikwenzi.
Now we're sitting there fishing. And all of a sudden the Holy Spirit comes. Then speak to that fish.
Zvino ndakanga ndakagara ipapo ndichiraura. Zvino kamwe-kamwe mweya mutsvene wakauya ukati, taura kuhove iyo.
I said, little fishy, Jesus Christ gives you your life again. And that little fish laying dead on the water turned over on his side and went, out into the water.
Ndikati, kahove kadiki, Jesu Kristo unokupa upenyu hwako zvekare. Zvino kahove kadiki kae, kainge kakarara, kakafa kari pamusoro pemvura, kakapinduka nerutivi rwako, ndokuenda kachichirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Lyle, Brother Lloyd was sitting present. Brother Lyle said, Brother Brandon, that meant for me because I said to the little... Can I just look what you said? He said, when he pulled the heat out of him, he threw him out there and said, you shot your last water. It was like that. So God, he said, it meant me. And I said, no, Brother Lyle, that wasn't it.
Hama Lyle ne hama Udu wakanga varipo wakagara. Hama Lyle wakati. Hama Branham, zareva ini. Nokuti ndati kukadiki. Usiku uno ndino gona kuwauza zo makataura ere. Wakati pa waka zuira ura kunze kufama kare. Ndokungo kakandira neche kure uko wakati. Wapfura nyere yako yekupedzesera kamchinda kaduku. Saizozo. Ndoku kakandira neche kure uko. Wakati zareva ini. Zinondi kati kwete hama Lyle. Zanga zisingarebe izozo.
Brother Banks back there said, how many people in this world, how many thousands would love to be standing where we're standing right now to see the power of God come down and perform something like that?
Hama Banks varuma shuroku wakati. Vano wangani varumunyika ino. Ziuru zingani wangade kunge waka mira pataka mira iko zino. Kutuvaone simbara mwari richipuruka. Uyeroita chimwe chinu, chakaita se ichi.
In other words, like I believe we all felt like Peter did, it's good to be here, let's build three tabernacles.
Nemamwe mashoko, ivo sekuti, ndinotenda kuchitose takanzo kwa sezo, chakaita Petro, zakanaka kuwapano, ngati wake ima tumba matatu. Maona, ndizo chaizo.
Now, Brother Lyle, you're nine for the Holy Spirit. You've left Egypt. The garlic pots and the filth of the world is left behind.
Yes.
You're standing down to the Jordan bank now, just across Shiloh. May God take you over.
Zino, Hamalal, maka zozwa numu ya mchene zino. Maka siya iji pita. Mapoto ye garlic ne china enyika za sara kumashure. Maka mira zasi pa mahombe kombe ye Jordani zino. Neche miri uko. Dai mngarewa kakuyambutsa. Lyle.
Almighty God, here's your trophy. He sure was in an awful fix, Lord. But my heart went for him. Our prayers struck the very killing blow, yonder. And the very thing that held him has gone from him. It's been smashed.
Mwari sama simba. Heu no mukombe wenyu. Wakanga wari zero kwazo, iwo wanga wari paka manikana kwazo. Ishe, asimoyo wangu wakawa endera. Minamato yedu, ya rova chibakera chaka simba ikoko, uye chinu chacho change chakavabata chabva pavari chapwanywa pwanywa.
And now he's walking down to the Jordan, taking to the promised land, Lord, and seeing him among the people.
Yes.
But on that glorious day when we shall meet down there, may I feel the embrace of his arms screaming, my precious brother.
Amen.
I can hold him.
Zino vave kufamba vachidzika kuJorodhani. Vaendesei kunyika yevimbiso ishe. Movaisa chisimbiso pakati pevanhu. Kuti pazuva riya rinobwinya. Apo isu tichasangana ikoko. Dai ndikanzwa kumbundira kwemaoko avo. Vachidanidzira hama yangu inokosha. Ndinovaziva.
Papa, mama, and all of them. Sister and all that great family.
Yes.
May we all meet under the Lord. May every one of them be filled with the Holy Ghost. I pray in Jesus' name. Amen. You will receive it, brother. God bless you, brother.
Unzai Banks Pamwenavo Ishe, Amungadaro Ere, Baba na Mai, uye nevese, hanzadzi, nevese ve muri ihuru. Dai tikasangana tose ikoko ishe. Uye mumwe nemumwe wavo azadzwe nemweya mutsvene. Ndinonamata muzita raJesu. Amen. Muchaugamuchira hama. Mwari akoropafadzei hama layo.
Yes, brother. There's someone dying on long distance call and offering a service to Brother Neville.
Hongu hama. Pane mumwe munhu ari kufa parunare. Rwava kure, zvino ndave kupa shumiro kune hama Neville pandinenge ndiri imomo.
So we sent the rock of faith. So I sent prayer after him.
Nekudaro ndatumira dombo rekutenda. Panga pane murume munharaunda. Saka ndatumira munamato ndichimutevera nemuzita raJesu Kristu. Anga akarara ipapo kweawa imwe chete. Pasina kurova kwemoyo kunonzwika mutsinga, pasina kufema, pasina chinhu. Pasina kufema, pasina kurova kwemoyo kunonzwika mutsinga, kana kufema, pasina chinhu. Maziso ake apinduka mumusoro wake, adonera papurupiti.
This is still open?
Yeah.
Can I have your attention?
Ii, ichiri kushanda here? Mungani peo nzewe dzenyu here?
When I was a man of bones as a preacher, up in Indiana was preaching, dropped down the pulpit just about an hour ago. While he was preaching, fell forward and died in the pulpit. A noted evangelist, a preaching up here in Indiana.
Kumsoro uko, mumwe muvangeri wechidiki, muparidzi kumsoro kuno mu Indiana, anga achiparidza, adona kafa papurupiti. Ingango ita awa imwe chete ya pfura. Apo ange achiparidza adona nemberi ndokufira papurupiti. Muvangeri anozivikanwa achiparidza kumusoro kuno muIndiana.
The pastor just called me. He died while preaching under the anointing of the Spirit. Fell forward, his eyes set, his respiration left him. He's pronounced dead. Been laying dead for an hour. And something told him to call the church and have me pray.
Mufundisi ango uya akandiridzira runare. Iye afa ari mukutoparidza ari pasi pekuzodzwa nemweya. Adona nemberi. Maziso ake ndokupinduka. Kufema kwake kwamusiya. Anzi atofa. Anga akarara. Akafa kwe awa imwe chete. Uye chimwe chinhu chavaudza kuti vatsvaire nhare kuchechi. Kuti ini ndina mati.
So I sent prayer to bring him back in the name of the Lord Jesus.
Amen.
May you join with me by faith that it won't miss the target and trust you to bring it back. Thank you.
Saka ndatumira munamato kuti adzoke nemuzita raIshe Jesu. Mungabata nehere neni nekutenda kuti usapotse paunofanira kurova. avandudzwe uye nekumudzosa zvakare. Mazvita.
God be with you. I'll see you Wednesday night. New people from Georgia and around. Bye-bye.
Mwari vave nemi. Dakara ndakuonai usiku wechitatu. Imi vanhu vanobva kuGeorgia nekwakapoteredza. Bye-bye. Mwari ave nemi.